Ini ndiri kunzwa zvakanaka, kunzwa izvozvo zvakanaka izvo. Haiwa, nguva dzose sezvandakambotaura kumashure ndakafara apo vakati kwandiri, handei kuimba yaJehovha. Ndinotenda Dhavhidhi wakaita chitaurwa ichocho pane imwe nguva, handei kuimba yaJehovha. Handizivi imwe nzvimbo iri nani kunge tiri, ungaiziva here? Ingapfuura muimba yaIshe. Zvino usiku huno tine shamwari pano dzauya nzira yese kubva kuGeorgia. Vamwe vachazenge vachityaira vachidzokera shure kwekudya kwemasikati usiku huno, uyezve tichange vamwe vavo vanobva kure zasi. Ndinotarisira kuti muchambosara kuno, uye nzvimbo dzatinadzo dzakazaruka kwamuri. Uyezve usiku hwemusi wechitatu tichaenderera mberi nechidzidzo, uyezve Ishe vachitendera nemusi wesvondo inotevera zvakare. Uyezve Chautauqua kuchatanga nemusi wechitanhatu. Nokudaro imi mose makarongera zororo renyu, tiri kutarisira nguva huru inoshamisa kuChautauqua. Ikoko ndiko kwatinogara tiine nguva dzakanakisisa. Hakuna ungano dzakakurisa dzimwe nguva tinombova. Inotakura kuda kusvika, ndinofungira kuti tinokwanisa kuisa zviuru gumi mairi zviri nyore. Asi kazhinji gore rakapera ndinofunga kuti takava nevangangosvika zviuru zvinomwe. Vakada kudaro yaiva nzvimbo yakanga yakanyatsozara. Asi kune nzvimbo yakawanda yekumira uye nezvigaro zvekuti vanokwanisa kuronga zvichibuda kunze. Zvino nekudaro tiri kutarisira izvozvo. Uye ndinofara kuona hama dzedu dzakawanda dzinoshumira dziri muno. Handitombokwanise kufunga nezvezita ravo pano mumishinari. Hama Humes nahanzvadzi Humes ndimi here makagara pano apa? Uye nevadiki tinofara kuva navo mumishinari. Vamwe vacho hama Pat, hama Dalton, uye vakangowanda hama Bila, uye ndaona hama Collins nguva diki ichangopfuura. Uye zvinova zvakatiomei kuti ndivataure mazita avo vose. Asi tinofara zvakanyanya kuva nemi muimba yaShe usiku huno. Iyi hama huru inokosha, hama Neville vakagara seri kwangu kuno kuti vanamate neni apo tinenge tichidzidzisa shoko. Charli, ndinofara kukuona nehanzvadzi Neli pano usiku huno nevadiki. Izvi zviri zvino kudzidzisa Bhaibheri kunogara kuri hongu hama Welch. Ini ndanga ndichikutsvakai, ndiri kukuonai makagara kumashure uko zvino. Kudzidzisa Bhaibheri zvagara zviine kanjodzi kadiki, munoziva. Zvakaita sekunge uri kufamba pamusoro pechando chakatetepa, tinotaura tichidaro. Asi tinongonzwa kuti pamwe zvichida pachinhano chino uye panguva ino zvingava zvakanaka kuti tiedze kuunza chechi kune zvandinofunga pane nzwisiso yakazara maererano nenzvimbo yezvatiri muna Kristu Jesu. Dzimwe nguva ndinofunga kuti kuparidza chinhu chakanaka kwazvo, asi ndinotenda dzimwe nguva hama Bila kuti kudzidzisa kunopfuurira izvozvo. Zvinoita sekuti kunyanya sei kuchechi. Zvino kuparidza kunowanzobata mutadzi, kunomuunza pasi pekupomerwa neshoko. Asi kudzidzisa kunoisa munhu panzvimbo yezvaari. Uye hatifi takakwanisa kuva nekutenda chaiko kusvikira taziva zvatiri panzvimbo dzedu. Zvino kana United States yenyika ino yakanaka yakanditumira kuRussia semumiririri wenyika ino kuRussia, zvino kana vakanyatsondituma kuRussia zviri pamutemo, simba rese rine United States rinenge rakanditsigira. Shoko rangu rinenge rakangofanana nereUnited States kana ndichinge ndacherechedzwa semumiririri wenyika. Uye zvino kana Mwari atituma kuti tive vamiririri vake, simba rose riri kudenga, zvose zviri Mwari, ngirozi dzake dzose nesimba rake rose zvinotsigira mashoko edu. Kana tiri nhume dzakagadzwa nenzira kwayo dzakatumwa kuvanhu, Mwari vanotofanira kuremekedza shoko. Nekuti wakanyatso nyora zvakaperera kuti chipi nechipi chaunosunga panyika ichocho ndichachisunga kudenga. Chipi nechipi chaunosunungura panyika ichocho ndichachisunungura kudenga. Uye ndinokupa makii ekuhumambo. Oh, vimbiso huru dzakadai dzakapa kuchechi. Uye ndiri mushure merimwe zuva vazhinji venyu ndinofungidzira manga muri pano mangwanani ano kuti munzwe apo ndanga ndichiedza nenzira yangu yakazvininipisa yakareruka kutsanangura chiratidzo chandakaona chekudenga. Handife nenzira ipi zvayo ndakaedza kupokana chinhu chipi zvacho chandakamboudzwa nemunhu upi zvake achiti Mwari vakamuudza. Ndinongozvitenda kunyange ndisina kuzviona mugwaro. Ndaizongoda kutenda shoko rehama iyoyo. Ndingazogara hangu pamwe chete nebhaibheri, asi kunyange zvakadaro ndaizotenda kuti zvichida hama yangotadza kuzvinzwisisa neimwe nzira kuti anogona kunge akazviti vhiringidzei zvishoma, uye kunyange zvakadaro ndaizotenda iye kuti ihama yangu. Uye kana paine chimwe chinhu chinopisa mukati memwoyo wangu uye ndinotarisira kuti chisafe chakandisiya mumakore angu achauya, kuti ndisafe ndakakanganwa zvakaitika musi wesvondo yapfuura mangwanani pava nevhiki. Zvakaita chimwe chinhu kwandiri chakavandudza upenyu hwangu. Ini handityi. Ini handichisina kana kakutya rufu. Rufu harutyise zvachose. Uye haru rudaro kwauri kana ukangonzwisisa. Zvino zvichida kana iwe unofanira kuva nechiitiko chacho kuti uzvizive, nekuti hapana nzira yekuzvitsanangura. Haukwanise kuwana mashoko nekuti hazvimo mudura manzwi rechirungu kana rimwewozve dura manzwi, nekuti zviri muna zienda nakuenda. Hakuna nezuro, hakuna mangwana, zvese zvinongori zvazvino. Uye hakuna kuti ndinonzwa zvakanakisisa zvino awa inotevera kubva zvino handichanzwi zvakanaka, uye imwe awa ndonzwa zvakanaka zvakare. Zvinogara zviri muna zvino uno nguva dzose. Maona, hazvitombomira rungori rugare rwuya runobwinya. Chimwewo, zvino hakukwanise kuva nechivi, hakugoni kuva negodo, hakugoni kuva neurwere, hakuna chinhu chinokwanisa kutombosvika kumahombekombe iwayo okudenga. Uye kana ndikakwanisa kuva nemukana wekutaura izvi, zvinova zvichida pamwe handina, kana ndisina, ipapo ndinonamata kuti Mwari andiregerere. Asi kana ndiine mukana wacho, uye kuri kuti ndiMwari akanditendera kuti ndikwidzwe mudenga kuti ndione chimwe chinhu chandingati matenga ekutanga, zvino ipapo ndinotenda mumwe muBhaibheri ainzi ndinotenda aiva Pauro, uyo akakwidzwa ndokupinda mumatenga echitatu. Uye kana zvakava nokubwinya kwakadai mumatenga ekutanga, ko iwo matenga echitatu akatakurei? Ndokusaka akatadza kutaura nezvazvo kwemakore gumi namana. Akati akanga asingazive kuti aiva mumutumbi here kana kuti ainge ari kunze kwemutumbi. Pamwe chete nemuapostora mukuru uya, kwete kugoverana hofisi yake kana kwete kuti tiedze kuzviita chimwe chinhu sezvaakange ari, asi ndinogona kutaura pamwe chete naye. Handizivi kana ndaiva ndiri mumutumbi uno here kana kunze kwemutumbi. Chinhu chega ndechekuti zvaiva zvemazviro kwazvo sekukutarisai kwandakaita. Ndakagara ndichingonetsekana pamusoro pekuti kana ndikanzi ndafanoenda, uye ndobva ndazoona kagore kadiki kachipfuura nepedyo kari mweya, ndoti havo vari kupfuura hama nehanzvadzi. NdiCharlie naNelly, ndihama nehanzvadzi Spencer vari kuenda uko. Zvaigara zvichindinetsa kunzwisisa. Kana maziso angu ari muguva achiora, anyanya kuora, kana nzeve dzangu dzisisipo pano kuti dzinzwe zvakare, uye kana ropa rangu radzokera rose uye variisa mushonga wekuchengetedza zvitunha, uye riri mudzimvura kana muvhu, uye Fungwa dzangu, zvizenga zveuropi hwangu zvisisipo. Zvadaro, ndingazova sei chimwe chingadarika kungova hangu mweya hawo uri kungoyangarara uchitenderera. Zvino izvozvo zvaindinetsa. Ndaizoda sei kuti nditi, Moroi Hammerpat. Oh, ndafara kwazvo kukuonai. Moroi Hammer Neville. Ndaizoda sei kuti ndikuonei. Asi ndakafunga. Zvino kana ndichisina chinhu chekuonesa nacho, chero muromo wekutaura nawo, waora, wave guruva. Ko ndaizokwanisa sei kuti nditi, Moroi Hammer Pat, Moroi Hammer Neville, kana zvakadaro, kaziwa Charlie. Asi iko zvino, ndava kuziva kuti izvozvo handizvo. Nokuti zvakanyorwa mumagwaro. Izvo zvandinotenda hazvipesani. Nokuti kana tabhanekeri ino yevhu yaparara, tine imwe yakatotimirira. Imwe tabhanekeri ine maziso, nzeve, miromo, pfungwa. Kana tabhanekeri ino yevhu yaparara, ine mutumbi wekuti ndinokwanisa kunzwa nekubata nekukwanisa kutaura. Uye zvino zvangouya kwandiri iko zvino kuti Mozisi akanga akasofa ari mubwiro risingazivikanwe kwemakore mazana masere, naErisha akanga aenda kudenga makore mazana mashanu kumashure. Asi pagomo rekushandurwa vakaonekwa vachitaura naJesu. Mushure mokunge Samueri afa kwemakore angatangira pamatatu kusvika mashanu, zvino muroi wekuEndori akamudaidza akawira pasi neuso hwake iye akati, iwe wandinyengera nekuti ndiwe Sauro pachako. Akati, nokuti ndinoona vana Mwari, aiva muHedheni munoona, ndinoona vana Mwari vachikwira kumusoro. Zvino Sauro ainge asati akwanisa kumuona ipapo. Zvino ndokuti anotaridzika sei, mutsanangure zvaari kwandiri. Akati, mutete, uye ane nguo pabendekete rake. Akati, ndiSamueri muprofita, munze pano pamberi pangu. Ndinoda kuti mucherechedze kuti Samueri ainge asina kurasikirwa kana nepadiki nehunhu hwake. Akanga achingori muprofita. Akaudza Sauro chaizvo izvo zvaizoitika zuva raitevera. Zvino munoona, rufu haruti pedze zvachose. Apo patinochema nekuungudza nekubararadza paguva, runongoshandura nzvimbo yedu yatinogara. Irwo runotitora kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune zera chii. Kana ndikararama imwe zveawa imwe chete, ndinozorarama kupfuura vanhu vakawanda vane makore gumi nematanhatu ekuberekwa. Ndinozorarama kupfuura vanhu vakawanda vane makore mashanu ekuberekwa. Zera harirevi chinhu. Takangoiswa pano nechinangwa kuti tiite chimwe chinhu. Zvakanaka zvino, vazhinji vana mai vane zviso zvakanaka vakagara pano, vamwe vavo vane makore makumi matanhatu kana makumi manomwe ekuberekwa. Vangati, zvino chii chandakaita, hama Branham? Wakarera vana vako, wakaita izvo zvawaifanira kunge wakaita. Zvichida, vamwe baba vechikuru vakagara pano vanoti, zvino ndakarima minda, ndakaita ichi, handina kumbobvira ndaparidza. Asi makaita chaizvo zvamakatumirwa naMwari kuti muite kune nzvimbo yenyu. Ndaitaura nachiremba wechikuru nezuro, mumwe weshamwari dzangu dzavana chiremba, shamwari yepedyo, ane makore makumi masere neanoraudzira ekuberekwa. Uye muramo wavo ari pano pachechi usiku huno. Zvino anga angori zvishoma nekakushushikana zvishoma pamusoro pavo. Zvino ndakaenda kunovaona. Pandakangotanga kutaura navo, vakabva vangobengenuka. Vakandiudza nezverwendo rwekunovhima rwavakaita makore akawanda apfuura muColorado, nyika imwe chete iyo yandinovhimira. Vakanyatsopenya nekujeka. Ini ndikati, chiremba, mava nenguva yakadini muchirapa? Vakati, pavakanga uchiyamwa. Uye pava paya, ndakati, uye nguva zhinji? Vakati, ndairapa ndichifamba nengoro yangu yemabhiza, ndoisa mabhegi angu epabhiza pamusoro pebhiza rangu. Ndaitora kabhegi kadiki kekubereka. Zino ndakafamba zino ndikati hongu muchidzika nemhenderekedzo dzekarwizi kadiki nenguva dza 2 o'clock mangwanani muine tochi yenyu muchiedza kuwana imba yaiva nekamwana kadiki kairwadziwa nemudumbu kana amai vari mumarwadzo ekubereka ndizvo chaizvo uye ndikati munoziva chiremba ndinotenda mhiri kwemutsetse uyu unopatsanura pano pakati pekufa nekusafa mwari ane nzvimbo yavana chiremba vatana vakanaka vakashumira saizvozvo misodzi yakawanda yakauya mumaziso avo ivo ndokutanga kuchema vakasimudza maoko avo asina simba vakati hama ndinotarisira kudaro mhiri kwenyika mwari anotonga mwoyo wemunhu zvaanenge ari zvino ndakavapa gwaro iri rinogutsa nguva zhinji muchifamba nemuminda ine rima nemadhaka usiku muchiedza kubatsira mumwe munhu zvichida musingatombowani kana kobiri kwazviri asi zvose zvakaringana ndikati jesu akati mumagwaro vakaropafadzwa vane tsitsi nekuti vachawana tsitsi uye ichocho ichokwadi zvino usiku huno tinoda kuisa chechi muzvidzidzo zvitatu izvi kana mwari vakatendera kuti sei uye nezvekutarisa kwazviri izvo zvatiri tichatangira pachitsauko 1 chebhuku retsamba yapauro kuefeso uye tichange tichitora zvitsauko zvitatu zvekutanga muzvidzidzo zvedu zvitatu zvinotevera tichiedza kutora chitsauko chimwe chete pausiku humwe kana tikakwanisa usiku huno chitatu nemusi wesvondo inotevera mangwanani vaefeso chitsauko 1 zvino apo tichidzidza pamwe chete ndingade kutaura izvi kuti bhuku iri ravaefeso rinoenzaniswa zvakakwana nerajoshua remutestamende yekare vaefeso bhuku ravaefeso zvinorangarirai zvikaitika sekuti tatitsaukei kubva padzidziso yako ingotiregererawo uye wotsungirira nesu kwechinguva tisati tarivhura ngati mukumbirei kuti atibatsire apo tichikotamisa misoro yedu ishe tiri kuswedera kuzvinyorwa zvenyu zvitsvene uye zvinoyera zvinova ndizvo zvine chengetedzo yakasimba kupfuura matenga ose nenyika nokuti tinoverenga mushoko rino rinonzi bhaibheri kuti zvose denga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu harifi rakakundikana zvino panguva ino yakayereswa iyo yandauya papurupiti ino usiku huno pamberi pevakatengwa neropa renyu ava vadikani vanokosha vemitumbi inofa vagere pano usiku huno vachibatirira nesimba kutariro duku yose yavangakwanisa kubatirira kuitira icho chiedza chichauya dai zvanyatsokwana usiku huno kuti mutendi wese ari pano agoona nzvimbo yake uye munhu wese asati apinda mukuyanana kukuru uku apinde nechisimba muumambo ishe uye ogogodza pamusuo kusvikira muchengeti azarura musuo zvitenderei ishe tiri kuverenga muno umu mokuti iri bhaibheri harina dudziro yepakavanda mwari musatendere kuti ini muranda wenyu kana mumwe womuranda afe akaedza kuisa dudziro yake kushoko ngatingoriverengei nekuritenda nenzira yarakanyorwa naro uye kunyanya isu vafudzi vemapoka emakwai isu vafundisi ivo vacho rimwe zuva vachazoungana ikoko kunyika inobwinya pamwe nemapoka madiki zvino tichazomira muhupo hwaishe jesu uye tichazoona chizvarwa chiya chichimuka chapauro nechapetro necharuka namariko namateu nevamwe vose tichizovaona vachitongwa ikoko pamwe nemapoka avo mwari zviitei kuti ndigokwanisa kuisa migombe mamiriyoni 10 patsoka dzenyu apo ini ndozokambaira mukuzvininipisa ndichigwirapo ndoisa maoko angu patsoka dzenyu dzinokosha ndobva ndati ishe ava ndevenyu
God.
Oh, Mari. Tizadzei patsva nemweya wenyu uye nerudo rwenyu nekunaka kwenyu uye dai isu semudetembe yakazvitaura murwiyo makore akawanda apfuura gwayana rinodikanwa riri kufa ropa renyu rinokosha harife rakarasikirwa nesimba raro kusvikira yose chechi yamwari yakadzikinurwa yaponeswa kuti isazotadza zvakare uye kubvira ipapo nekutenda ndakaona hova iya yaibva mumaronda enyu aijuja rudo runodzikinura ndiro ranga riri dingindira rangu uye richava kusvikira ndafa zvino munziyo ine kuremekedzwa nekutapira kwakawedzerwa anoenderera mberi achiti ndichaimba pamusoro pesimba renyu rekuponesa apo rurimi rwuno runonzwisa tsitsi rune chirimi runokakama rwarara mukunyarara muguva zvadaro guva harina kana rufu zvarwo rwarinobata kune vana venyu inongova nzvimbo yekuzororera kana nzvimbo yokuvanda apo kuora kuno kuchapfeka kusaora dai usiku huno taona izvi ishe zviri pachena sekupiwa kwazvinoitwa kwatiri mushoko tipeiwo kunzwisisa uye tiiseiwo ishe panzvimbo yedu yekushumira kuti tigoshumira zvakatendeka kusvikira muchiuya ndinozvikumbira izvi muzita rajesu uye nepamusana pake amen.
Now, the book of Ephesians, as I've
zvino bhuku ravaefeso sezvandange ndichingotaura ini pamafungiro angu ndiro rimwe ramabhuku makurusa emutestamende itsva rinotisiya apo chicalvin chinomhanya chichitsauka kune rimwe bazi uye chiarminia chinomhanya chichitsauka kune rimwe bazi asi bhuku ravaefeso rinozviunza pamwe chete zvinorogadza chechi panzvimbo zvino ndarifananidza naJoshua kana macherechedza Israeri yakabuditswa kubva muIjipita uye pane matanho matatu erwendo rwavo rimwe danho kwaiva kusiya Ijipita danho raitevera raiva renje uye danho rakazotevera raiva Kenani.
Now, Canaan does not represent the age of the millennium.
Zvino Kenani haimiririre zera remillennium. Inongomiririra zera remukundi, nguva yokukunda. Nokuti muKenani vaiuraya nekupisa uye vakatora maguta. Zvino kuchange kusina rufu mumillennium. Asi chimwe chinhu charinoita rinoburitsa kururamiswa nekutenda shure kwekunge vatenda muna Mozisi uye vakasiya Ijipita kucheneswa mukutevera vari pasi peshongo yemoto uye neyananiso yechibayiro chegwayana vari murenje uyezve nekuzopinda munyika yainge yavimbiswa.
Now, what is the land?
Zvino chii nyika yakavimbiswa kumutendi wetestamende itsva? Vimbiso yacho mweya mutsvene nokuti zvichazadziswa mumazuva ekugumisira Joel 2:28 kuti ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose vanakomana venyu nevanasikana venyu vachaprofita uye napamusoro pavarandakadzi vangu uye navarandasikana vangu ndichadurura mweya wangu uye vachaprofita ndicharatidza zvishamiso mumatenga kumusoro uye napanyika shongo dzemoto nechiutsi nerukore uye Petro akati pazuva rePentekosti shure kwekunge atora chidzidzo chake uye ndokuparidza tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti mugoregererwa kuregerera kukanganwira kubvisa kudarika kwose kwenguva yekumashure. Makacherechedza here Joshua vasati vayambuka Jorodhani? Joshua akati, endai nepakati pemusasa mugeze hanzu dzenyu muzvichenese mumwe nemumwe wenyu. Ngapasava nemurume anoenda kumudzimai wake, nekuti mumazuva matatu muchaona kubwinya kwaMwari. Maona, ndiwo Ndiwo matano ekugadzirira kugara nhaka yevimbiso. Zvino vimbiso kuIsraeri yaiva Mwari akapa Abrahama vimbiso yenyika yePalestina uye yaizova iri nhaka yavo nekusingaperi uye vaifanira kugara vari munyika iyi nguva dzose. Zvino vakauya mumatano matatu vachiuya kunyika iyi yechipikirwa. Zvinotarira zvinonyatsofananidzirwa zvakakwana mutestamende itsva. Zvino izvi sezvandambotaura zvinopesana nemamwe mafungiro enyu, vamwe venyu imi vanhu vechinazarini vanokosha Church of God nedzimwe dzakadaro. Musazvitendere kuti zvikurwadzei, asi ingozvitarisai nepedyo uye motarira mifananidzo yacho. Tarisai mugoona kana nzvimbo yega yega isingarove zvakanyatsonanga. Pakava nematano matatu erwendo uye pane matano matatu erwendo rwuno. Nokuti tinoruramiswa nekutenda, tichitenda muna Ishe Jesu Kristu, tichisiya nyika yeIjipita tobuda. Uyezve tinocheneswa kubudikidza nechipiriso cheropa rake, tichigezwa kubva kuzvivi zvedu, tova vapfuuri nevafambi, tichitaura kuti tiri kutsvaga nyika, guta riri kuuya kana kuti vimbiso. Ndizvo zvakaitwa neIsraeri murenje, vafambi vasina nzvimbo yekuzororera, vachifamba usiku humwe nehumwe vachitevera shongo yemoto. Asi pakupedzisira vakazosvika kunyika yechipikirwa, uko vakazotora ugaro. Apa ndipo panouya mutendi. Anotanga kuuya mukucherechedza kuti iye mutadzi. Zvino ozopatsanurwa nemvura, kugezwa nemvura kubudikidza neropa, uye kana kuti kugezwa nemvura kubudikidza neshoko waro, achitenda muna Ishe Jesu Kristu. Zvino achinga aruramiswa nekutenda, anobva ava mudyi owana rugare naMwari kubudikidza naKristu. Obhabhatidzwa kupinda muzita raJesu Kristu kuti vamuise murwendo. Mazvibata here? Opinda murwendo. Zvino anobva ava mufambi nemupfuuri. Ari murwendo rwake kuendepi? Vimbiso yakaitwa naMwari. Israeri yaive isati yagamuchira vimbiso, asi vaiva parwendo rwavo. Uye pasina kusimudza, ndapota nzwisisai, ndipo apo imi veNazarene nePilgrim Holiness nevakadaro makawa. Nokuti Israeri apo pavakauya panzvimbo yeKadesh Barnea, apo vatsori vakaenda mhiri vakati nyika yacho yakanaka kwazvo, asi vamwe vavo vakadzoka vakati hatikwanise kuitora nokuti maguta acho ane masvingo nezvakadaro. Asi Joshua naKarebhu vakamira voga vakati tinokwanisa nekupfuurira kuitora. Nokuda kwezvitaurwa zvavo zvainge zvanyorwa nekudzigirwa kare, vaitenda mumabasa maviri enyasha, kururamiswa nekucheneswa, uye havana kugona kuzofambira mberi. Zvinoteererai, chizvarwa ichocho chose chakapararira murenje. Asi vaviri vakaenda vakandopindamo munyika yechipikirwa, vakadzoka neumboo hwekuti yaiva nyika yakanaka, uye taikwanisa nekupfuurira kuitora nokuti yaiva vimbiso yaMwari. Zvino pane kuti vanhu vaenderere mberi vachigamuchira Mweya Mutsvene, vachitaura nendimi, vachigamuchira simba raMwari, rubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene, zviratidzo, zvishamiso, mashura, vakanzwa sokuti zvaizoparadza tsika dzedzidziso dzavo. Zvino chii chakazoitika kwavari? Vakaparara munyika. Ndizvo chaizvo. Asi vatendi vemhando yaKerebhi naJoshua, avo vaienda mberi kuvimbiso, vakafambira mberi vachipinda munyika, uye vakatora nyika, uye vakagara vakagadzikana munyika senhaka yavo. Zvino hatizombofi takagumira pakururamiswa, pakucheneswa. Ngatienderei mberi kurubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene. Ngatisamire pakutenda muna Ishe Jesu takabhabhatidzwa. Ngatisamire nokuti wakatichenesa kubva paupenyu hwechivi. Asi zvino tamanikidzira kupinda panzvimbo kuvimbiso yerubhabhatidzo rwemweya mutsvene nokuti petro vakati pazuva rependekosti nokuti vimbiso iyi ndeyenyu uye nevana venyu uye nekune avo vari kure kunyange kune vose avo vachadanwa naishe mwari wedu saka vaefeso pano inotigadza sajoshua panzvimbo munocherechedza joshua shure kwekunge ayambukira kunyika atora nyika ndokubva azogova nyika Ephraim pano Manashe pano uye uyu pano Gadi pano Benjamin pano akagovanisa nyika uye cherechedzai izvi zvinopisa mumwoyo yedu mumwe nemumwe wavana mai vechihebheru ava vachisununguka vana ivavo vaitaura nzvimbo yacho chaiyo mumarwadzo ake ekubereka uko vaizogadzwa munyika yevimbiso chidzidzo chikuru dai taingokwanisa kupinda machiri muudzamu zvinozopedza maawa nemaawa rimwe zuva apo tinenge taita kuti chechi yedu igadzirwe ndinozoda kuuya ndotora mwedzi wese kana miviri tongogara mazviri tarisai apo ivo mumwe nemumwe wavana amai avo apo paakadanidzira Ephraim apo ainge ari mumarwadzo ekubereka akamugadza panzvimbo yake chaipo apo makumba ake ainge akanyudzwa mumafuta zvingori chaizvo mumwe nemumwe wavo chero kwese kwavaiva uye Joshua asingazive izvi asi nekufemerwa achitungamirirwa nemweya mutsvene shure kwekunge ambove munyika yevimbiso akapa munhu mumwe nemumwe vimbiso yake chaizvo izvo zvakavimbiswa nemweya mutsvene kuburikidza nemukuberekwa kumashure uko kuti Mwari akagadza sei vamwe muchechi kuburikidza nemarwadzo ekubereka anomborwadza zvakanyanya imwe nguva apo chechi inenge ichigomera pasi nekutambudzwa nenyika yekunze ichitenda muna ishe jesu kuti vimbiso yemweya mutsvene inongova yamazviro kwazvo kwatiri sezvayaiva kupendekosti kuti vaigomera nekuchema sei pasi pemarwadzo ekubereka asi pavanenge vaberekwa uye vaberekwa panzvimbo muumambo hwamwari zvino mweya mutsvene vakagadza muchechi vamwe vaapostora vamwe vaprofita vamwe vadzidzisi vamwe vafudzi vamwe vavhangeri zvino iye vakapa imomo kutaura nendimi kududzirwa kwendimi zivo uchenjeri zvipo zvekupodza mhando dzese dzemashura apo pane chechi zvino ichi ndicho chinangwa changu chekuita izvi chechi inongogara nguva dzose ichiedza kutora nzvimbo yemumwe munhu asi musadaro hautongokwanisi kurima chibage munzvimbo yaEfraim kana iwe uri Manase unofanira kutora nzvimbo yako muna Kristu woitora senzvimbo yako zvinodzika nekupfuma apo tinopinda pano apo kuti Mwari anoisa sei mumwe muchechi kuti ataure nendimi mumwewo zvino takadzidziswa kakawanda tose tinofanira kutaura nendimi izvozvo handizvo tose tinofanira kudaro kwete hatidaro vose havana kuita chinhu chimwe chete mumwe nemumwe aiva mumwe nemumwe nyika yakapiwa ikagoverwa nekufemerwa uye mumwe nemumwe ndaikwanisa kutora magwaro uye ndozviratidza kwamuri sezvazviri chaizvo kuti akavaisa munzvimbo yava vaifanira kunge vari nzvimbo yavo kuti marudzi maviri nehafu vaifanira kugara mhiri kwerwizi kuti vana mai vavo ndizvo zvavakachema izvozvo pakuberekwa kwavo uye kuti nzvimbo yega yega yaifanira kunge yakaita sei zvino shure kwekunge vapinda hazvireve kuti vave kunze wasununguka kubva muhondo unotofanira kuramba uchingorwira nzvimbo yese yaunomira pairi nekudaro munoona kenani haina kumirira denga guru nekuti kwaiva nehondo nematambudziko uye kuurayana nekurwa nezvakadaro asi yainge yakamirira izvi kuti kunofanira kuva kufamba kwakakwana ndipo apo chechi iri kukundikana nhasi pakufamba uku. Unoziva here kuti kunyangwe mazvibatire ako anogona kutadzisa mumwe munhu kuti apodzwe. Mazvibatire ako asina kunaka ezvivi zvenyu vatendi zvisina kureururwa zvinokwanisa kuti church ino ikundikane zvinorwadza uye pazuva rekutongwa uchava nemungava kune chikamu chese chaizvozvo. Oh, woti zvino mira izvishoma hama Branham, zviro kwazvo ichi ndicho chokwadi. Zvifungei.
Joshua,
shure kwekunge ayambukira mhiri kupinda munyika, Mwari vakamupa vimbiso yekuti ingozvifunga kurwa hondo yose usina kurasikirwa nemurume mumwe chete, pasina kana kuwana vanga, pasina kana zvekumbova nekuwana mukoti kana kurapwa kana bandage. Amen. Mwari akati, nyika ndeyako, enda unorwa. Fungai zvekurwa hondo uye pasina veRed Cross varipo zvachose. Hapana ani zvake anozokuvadzwa. Zvino vakauraya vaAmori nevaHeti, asi hapana kana mumwe akakuvara aiva pakati pavo kusvikira chivi chapinda mukati memusasa. Hapo Akan akatora hanzu yechibhabhironi iya nechigodo chendarama chiya akachiviga pasi pemusasa wake. Zvino zuva rakatevera vakarasikirwa nevarume gumi nevatanhatu. Joshua akati, mirai, mirai, mirai zvishoma. Pane chimwe chinhu chakakanganisika. Chimwe chinhu chakakanganisika pano. Zvichadanira mazuva manomwe ekutsanya. Mwari vakaita vimbiso kwatiri. Hakuzova nechingatikuvadza. Vavengi vedu vachawira patsoka dzedu. Zvino pane chimwe chinhu chakakanganisika pano. Pane chimwe chinhu chakanganisika pane imwe nzvimbo. Nokuti tine varume gumi nevatanhatu vafa varere pano, ihama dzemuIsraeri, uye vafa. Kosei vakafa? Varume vasina mhosva, nokuti murume mumwe chete akabuda mugwara. Munoona chikonzero here chekuti izvi zvinofanira kudzidziswa? Kereke ichipinda mugwara, mugwara reshoko raMwari, ichipinda mugwara raMwari, uye ichipinda mugwara mumwe nemumwe, ichifamba zvakanyatsokwana, yakatwasuka, yakabengenuka pamberi pevanhu vose, ichitya Mwari. Nokuti murume mumwe chete akaba hanzu uye akaita chimwe chinhu chaaisafanira kuita, zvakatora upenyu hwevarume gumi nevatanhatu. Ndinofunga kuti vaiva gumi nevatanhatu, zvichida vanopfuura. Ndinotenda vaiva varume vane gumi nevatanhatu vakange vakafa. Joshua akadanidzira akati, pane chakanganisika. Mwari akaita vimbiso, zvino pane chakanganisika. Kana tikaunza vanorwara pamberi pedu, zvino votadza kupodzwa, tinosungirwa kudanidzira kutsanya kwakaperera, kudana gungano. Pane chakanganisika pane imwe nzvimbo. Mwari vakaita vimbiso. Mwari vanofanira kumira nevimbiso iyoyo uye vanozozviita. Zvino vakadanira kuti patsanywe uye vakazoziona vakakanda mijenya. Zvino Akani akareurura, vakauraya Akani nemhuri nezvose. Vakapisa madota avo vakaisiya ipapo serangaridzo. Zvino Joshua akaenderera mberi mukati medzihondo vachitora zvose pasina vanga kana chironda. Ezvo kaizvo. Rimwe zuva aida kamwe kanguva kakawedzerwa. Zuva rainge rava kunonyura. Varume vaisakwanisa kurwa zvakanaka panguva dzeusiku. Joshua, murwi mukuru uya, akazodzwa naMwari, akagadza panzvimbo munyika sevaEfeso kuchechi itsva inotora, yakatora, ichitora nyika, kuitora kuve yayo. Aida imwe nguva, nekudaro akati, zuva mira ipapo. Zvino rakamira kwemaawa angaite gumi nemaviri kusvikira atora nyika. Maona, zvino bhuku ravaEfeso rinotiisa panzvimbo muna Kristu zvavaiva munyika tsvene. Hatiiswe munyika tsvene, asi mumweya mutsvene. Iko zvino ngatimboverenge ishoko rimwe toona kuti chechi yakakwana zvakadini. Pauro, muapostori waJesu nokuda kwaMwari. Ndinozvifarira izvozvo. Mwari vakamuita muapostori. Hakuna vakuru vakaisa maoko pamusoro pake, hakuna mabishopi akamutuma kupi zvako asi Mwari vakamudana vakamuita muapostori.
Paul, an apostle of Jesus Christ,
Paulo,
by the will of God.
Muapostori waJesu Kristo, nokuda kwaMwari, kuvatsvene avo vakacheneswa vari paEfeso, uye nokuna vakatendeka muna Jesu Kristo.
Watch how he addresses this. This is not to the unbeliever.
Tarisai manyorere akaita.
This is to the
church. Yaisiye avo vasingatende.
Ii
ndeye kuchechi. Yaidanira kune avo vakadanirwa kunze. Avo vakacheneswa nekudanwa vari muna Kristu Jesu. Zvino kana uchida kuziva kuti unopinda sei muna Kristu Jesu, kana mukavhura kuna vaKorinda vekutanga chitsauko 12, yakati, nokuti nomweya mumwe chete ndinobhabhatidzwa tese mumutumbi mumwe chete. Sei kubhabhatidzwa nechii? Mweya mutsvene, kwete nerubhabhatidzo rwemvura imi vanhu vechurch of Christ, asi nemumwe vana guru MWEYA, nemweya mumwe chete, kwete nekukwazisana ruoko kamwe chete, kwete netsamba imwe chete, kwete nekusaswa mvura kamwe chete, asi nomweya mumwe chete tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe chete. Pfuma yedu, nyika iyo Mwari akapa kwatiri kuti tigogara mairi, mweya mutsvene. Sekungopa kwaakaita Kenani kumaJudha, akatipa mweya mutsvene kubudikidza nemweya mumwe chete, tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe chete. Muri kuzvibata here?
Now he's talking to the spirits.
Zvino ari kutaura kune vaKenani vepamweya, Israeri.
Israeri
yapamweya, avo vakatora nyika.
Oh,
haufare here kuti vakabuda mugariki yeEjipita. Haufare here kuti vakabuda murenje, uye rangarira. Vaifanira kuti vadye mana, chikafu chengirozi, chakabva kudenga, kusvikira vayambukira munyika. Zvino vakati vayambukira munyika, mana yakamira kudona. Vainge vakura zvizere ipapo, uye vakadya chibage chakare chenyika. Zvino iko zvino nekuti hamuchisiri vacheche zvachose. Zvino nokuti hamuchashuvi mukaka muchete wevhangeri, kuti hamuchafaniri kususudzirwa nekubhabhadzirwa uye nekunyengetedzwa kuuya kuchechi. Zvino nekuti mave maKristu abvezera zvizere, magadzirira kudya nyama dzakasimba zvino, magadzirira kupinda mune chimwe chinhu, iye akadaro, magadzirira kunzwisisa chimwe chinhu chine udzamu nekupfuma.
Oh,
tichapinda mazviri zvakananga, uye oh, zvange zvakavanzwa kubva pakuvambwa kwenyika. Akati, zvino nekuti mapinda mune izvi, ndiri kutaura izvi kwamuri, kwete kune avo vachangobva muEjipita, kwete kune avo vachiri murwendo, asi kune avo vave munyika yevimbiso, avo vakagamuchira vimbiso. Vangari vakagamuchira vimbiso yemweya mutsvene. Oh, hamusi kufara here kuti mave munyika iri mhiri kuno zvino, muchidya chibage chekare, muchidya zvinhu zvakasimba zvaMwari, uye muine kunzwisisa kwakajeka. Pfungwa yenyu yenyu yepamweya haina kuvhiringika. Munonyatsoziva chaizvo kuti ndiani, munonyatsoziva chaizvo zvaari, munonyatsoziva chaizvo kwamuri kuenda, munonyatsoziva chaizvo zvose pamusoro pavo. Munoziva mune uyo wamakatenda, uye makakutsikana kuti anokwanisa kuchengeta izvo zvamakapira kwaari kuitira zuva iroro.
Oh,
ndiye wacho, ndiye uyo ari kutaurwa kwaari naPauro zvino. Nyatsoteererai, zvinotarirai avo vakatendeka muna Kristu Jesu. Zvino regai ndichechi dzokorore izvozvo. Tinopinda sei muna Kristu? Nekujoina chechi here? Kwete. Nokuisa zita redu mubhuku here? Kwete. Nokubhabhatidzwa nekunyudzwa here? Kwete.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit.
Tinopinda sei muna Kristu? Nemweya mutsvene mumwe chete. Tinobhabhatidzwa tose muvimbiso imwe chete. Mutumbi, uye tiri vadyi vezvose zviri munyika yacho.
Amen. Oh, ndi. Ndinozvifarira izvi. Dai ndanga ndisina kushoshoma ndaikwanisa kudanidzira. Ini zvangu, kana ndapinda munyika iyi, ndeyangu. Ndave kumba zvino. Ndave muKenani. Ndiri pasi pokushandisika pane chipi nechipi zvacho Mwari anoda kundishandisa. Ndiri kufamba munzvimbo tsvene. Mwana wamambo. Ndakapfekedzwa uye ndakagadzirira. Ndakabuda muIjipita ndokupfuura nemunyika yevimbiso ndokumira mumuedzo ndokuyambuka Jorodhani kupinda muvimbiso iyi yakaropafadzwa. Oh, ndakaiwana sei? Nomweya mumwe chete, nzira imwe cheteyo yawakawanikwa naPauro. Wakaita zvimwe chete kwandiri nenzira imwe cheteyo yawakaita kwaari. Nzira imwe cheteyo yawakaita kwauri. Nemweya mumwe chete. Tinobhabhatidzwa tose, kwete kusaswa, kwete kakungosaswa zvishoma kawo, unzwa zvakanaka kwazvo, asi kunyudzwa pasi, wese akagadzirirwa kushambira, chamunyurududu mumweya mutsvene, iyoyo ndiyo vimbiso. VaEfeso vedu, Joshua wedu, anova mweya mutsvene. Joshua zvinoreva Jesu muponesi. Joshua zvichireva mweya mutsvene, achizvimirira pamweya, sezvaiva zviya zviri panyama, kuti ndiye murwi wedu mukuru, ndiye mutungamiri wedu mukuru. Sezvaiva Mwari vaina Joshua, ndizvo zviri Mwari mumweya mutsvene, achitifambisa kwese kwese. Zvino kana chivi chapinda mumusasa, mweya mutsvene anorayira kuti pave nekumbomira. Chii chakanganisika pano muchechi ino? Pane chakakanganisika. Oh, hamusi kuona here kuti tava sei navanakomana vaKishi vakawanda iko zvino? Vana Sauro vakawandisa, vari kubuda mumaseminari nezvikoro zvedzidzo dzezvinamato, vari kubuda kundodzidzisa zvinhu izvi zvakatsveyama, zvekutaurwa kwazvakaitwa neBhaibheri kuti zvichazoita, zvichiratidzika sokunge vasina kutenda, vachizvipatsanura kubva kwauri, vasingadi kuyanana newe uye nezvakadaro. Vaine chimiro cheumwari, asi vachiramba simba racho kune vakadaro ibvako. Havazivi kwavanobva, havakwanise kupa kana chikonzero. Ndinotaura izvi kubva kune hama Booth Clibborn, shamwari yangu. Kana paine chimwe chinhu chisiri pamutemo, chisina kusikwa muumwari, pane chipi nechipi chiri munyika, inyurusi. Nyurusi ndiro rakadereresa pazvinhu zvose. Iro harizivi zvariri, harikwanisa kuzvibereka zvachose. Nyurusi harikwanisa kuberekesa rimwe nyurusi kuti pagobuda rimwe nyurusi. Ratoguma, harizivi kuti baba varo vakabvepi kana kusira mai varo. Nokuti iro ringori kadhongi kadiki kadiki nebhiza rechikadzi. Mwari haana kubvira aita zvakadaro. Usaise zvinhu zvakadai kuna Mwari. Mwari haana kumboita zvakadaro. Mwari akati chinhu chose chichabereka zverudzi rwacho. Hongu changamire. Asi nyurusi raka baba varo vaiva dhongi uye amai varo vaiva bhiza gadzi. Nekudaro harizivi kuti kwaro ndekupi. Iro ibhiza riri kuedza kuva nyurusi kana kuti nyurusi kana kuti bhiza riri kuedza kuva dhongi. Dhongi riri kuedza kuva bhiza. Harizivi kudivi kwariri. Uye ndiro chinhu chakaomesesa musoro chiri munyika. Hautongokwanisi kuva kana nekakuvimba kadiki mariri. Uye ndizvo zviri vanhu vakawanda muchechi. Havazivi kuti baba vavo ndiani, havazivi kuti mai vavo ndiani. Chinhu choga chavanoziva ndechekuti vangori muPresbyterian, muMethodist, muBaptist kana muPentecost kana zvimwe zvakadaro. Havazivi kwavanobva. Zvino dhongiwo zvaro unogona kudanidzira kwariri zvakanyanya sezvaungade kudanidzira kwariri. Rinongomira ipapo romisa mazinzeve mudenga rongotarisa. Unogona kuvaparidzira usiku hwose uye havawedzeri kana zvishoma pane zvavanoziva pavanobva kupfuura zvavanga vari pavapinda. Zvino izvi ndizvo chaizvo. Handina chinangwa chekutsvinya, asi ndinoda kukuudzai chokwadi. Asi pane chinhu chimwe chete chavanogona kuita vashandi vakanaka. Oh, Vanongoshanda nekushanda nekushanda nekushanda. Izvi zvinoisa mupfungwa dzangu boka reaya maAminian vanogaroyedza nguva dzose kushandira nzira yavo yekupinda kudenga. Izvozvo chaizvo. Nyurus, oh, Zeledish Aid Society, nekudya kwemanheru kune huku kuitira muhoro wemuparidzi. Tinofanira kuwana mutambo wedanzi uyu neuyu wevanhu. Zvinongova kushanda, 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 uye ivo vari kushandirei? Vabvunze, makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda? Vanomisa nzeve dzavo mudenga uye havazivi kuti ndeve kupi. Uri kurevei? Zvakabvepi zvose izvi? Uri kurevei mweya mutsvene? Handisati ndambonzwa chinhu pamusoro pavo. Oh, unofanira kuva imwe mhando yemupengereki. Munoona, havazivi kuti baba aiva ani kana mai aiva ani. Kana mumwe wavo, unofanira kuvarova pazvinhu zvose zvaunoita. Unorova pano, uye worova apo. Uye worova pano, uye worova apo. Ndizvozvo chaizvo. Nyurusiwo zvarora kare. Asi ndinokuudzai, haufaniri kudaro nebhiza chairo risiri remasanganiswa. Ingori ridzira chiwepu pamusoro paro kamwe chete. Zvino hama, rinobva raenda, rinoziva zvariri kuita. Oh, zvakanaka sei kutasva bhiza risiri remasanganiswa. Zvakanaka sei kuti uti hande mukomana. Oh, varume, unotofanira kunyatsobatirira zvakasimba. Rinogona kusiya chisharo mumhepo. Ndiyo nzira yazviri nemakristu chaiwo asiri yamasanganiswa. Hareruya! Gamuchirai mweya mutsvene. Tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zviri zvenyu. Havo vatoenda nekungotsimbidzika kwese kwavanokwanisa kuenda kumvura vatoenda. Havakwanisi kuzorora masikati neusiku kusvikira vagamuchira mweya mutsvene. Sei, unoziva mukristu anoziva kuti baba vake vaiva ani. Unoona, zvinotora vaviri kuti pave nekubereka. Ndizvo chaizvo. Baba naamai. Nyurusi harizivi chaiva baba kana aiva amai. Asi isu tinoziva aiva baba namai ndiani. Nekuti takaberekwa neshoko raMwari rakanyorwa, rakasimbiswa nemweya. Petro akati nezuva rePendekosti, kana mukatendeuka uye mobhabhatidzwa mumwe nemumwe wenyu muzita raJesu Kristu kuti mugoregererwa zvivi zvenyu, muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Uye hama, muKristu wemazviro kwazvo akaberekwa pata. Oh, ini zvangu, mweya wake paanongowana shoko anogamuchira mweya mutsvene. Mubvunze chimwe chinhu zvino, anoziva paakamira. Unotenda here mukupodza kwaMwari? Ameni. Unotenda here mukuuya kwechipiri? Ameni.
Bvunza Nyurusi izvozvo. Chinamato chenyurusi.
Handizive. Tiremba Jones vakati pane imwe nguva. Ipapo. Enda hako. Tevera Sauro. Maona. Oh, havazive zvakanaka. Tinokuudza chechi yangu haina chokwadi nezvavo. Oh, hama, asi murume nemudzimai akazvarwa patsva anonyatsova nechokwadi pamusoro pekuuya kwaIshe Jesu. Vanonyatsova nechokwadi kuti vane mweya mutsvene sekuvapo kwemweya mutsvene unofanira kupiwa. Zvino Jesu akati, mudzimai patsime, isu tinonamatira mugomo rino uye maJudha anonamatira kuJerusarema. Akati, mudzimai, inzwa mashoko angu. Nguva ichauya uye yavepo apo baba vanotsvaga avo vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Shoko renyu izvokwadi, uye munhu wese anoverenga Bhaibheri uye achitenda shoko roga roga rinotaurwa neBhaibheri, achitevera kurayira kwaro uye ogamuchira mweya mutsvene mumwe chete wavakagamuchira nenzira imwe chete yavakaugamuchira nayo, zvibereko zvimwe chete vaugamuchira, simba rimwe chete ravakawana pavakaugamuchira, anoziva kuti baba namai vake ndiani. Anoziva kuti akagezwa muropa raJesu Kristu, akaberekwa nemweya, akazadzwa nechizoro chaMwari. Anoziva paakamira. Chokwadi, ari muKenani. Anoziva kwaanobva. Ndozvazviri nemuKristu wemazviro kwazvo. Mubvunze, wakagamuchira mweya mutsvene here kubvira pawakatenda? Ameni, hama. Ndakamira rimwe zuva nemutsvene akwegura ane makore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa, achitaura nemufudzi wake ane makore makumi masere ekuberekwa. Ndakati, ambuya, vakanyatsobengenuka sezvavaikwanisa kuva. Vakati, hongu mwanakomana wangu. Ndikati, pava nenguva yakadini kubva pamakagamuchira mweya mutsvene? Vakati, mbiri kuna Mwari, makore angaita makumi matanhatu apfuura ndakauwana. Zvino dai kuri kuti vaiva Nyurusi, Wangadai wakati, zino mira zishoma, ndaka simbiswa, uye ndaka saskwa pandaiva, wanganaka, zino kwazo, zino wakati gamchira mchechi, uye ndaka enda ni tsamba yangu kunevaya, oh, ili zangu, awatombo zivi kutindewe kupi. Asi, iyo, vai ziva kutuko zero ye utangwe wavo, yaka pakupi. Vai vapo pa zaka itika, waka bere kwa ne mvura, ne mwea, vai ziva uye ne mvura, kukulikiza ne kukiezwa ne mvura ne shoko. Zino tora shoko, zino tarisa ikuti yaka nyorwa sei. Kune awo varimu na Kristu Jesu. Paulo zino, rangarirai, zirikutora nguo yaka reba. Asi andisi kuzo, kwa nisa kupeza, chitsauko ichi. Asi nichakurumiza. Muri kuchifarira here? Oh, tino tiudza kuti tiri papi. Asi hatikwanise kuzviita musiku umwe chete. Tinoda mwedzi mumwe chete kana miviri yeizvi. Usiku woga woga, tongopfuura nemaziri shoko neshoko. Todzokera uye tozviunza mudzinhorondo. Tozviwaridza pachena. Shoko neshoko, tokuratidzai kuti izvi ichokwadi. Zino regai ndiverenge ndima iya zvakare nekukurumidza. Paulo, muapostora waJesu Kristu, nekuda kwaMwari, kwete nekuda kwemunhu, kuvatsvene vari paEfeso, uye shoko rekubatanidza, nokuna vakatendeka vari muna Kristu Jesu. Zvinoreva ivo vakatanwa kunze, vakapatsanurwa, uye zvino vakabhabhatidzwa noMweya Mutsvene, uye vari muna Kristu Jesu. Ndiri kunyorera tsamba iyi kwamuri imi vadikanwi vangu. Oh, ndinofunga pamusoro paPauro kumusoro uku, ari pamwe navo iye zvino. Oh, mufaro wakadini, apostola uya mutuku wakare, akadimurwa musoro wake zasi uko, ndakamira panzvimbo apo pavakadimura musoro wake. Asi, oh, musoro wake uripo mumutumbi uya mutsva, uye hauchazombofi wakadimurwa zvakare, uye akamira uko kumusoro uku pamwe chete navo nguva ino chaiyo, muapostori mumwe chete akanyora izvi, akati kunemi vari muna Kristu Jesu. Kuburikidza neMweya mumwe chete tinobhabhatidzwa tose mumutumbi uyu mumwe chete. Zvinotarira nyasha ngadzive nemi nerugare runobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu. Ngavaropafadzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, wakatiropafadza naose. Oh. Uri kuzvinzwa here izvi chani? Akatiropafadza nekuropafadza kwose kwemweya. Kwete kungoti mamwe kuapostori, uye mamwe kuna uyu. Asi akatiropafadza nemaropafadzo ose epamweya. Mweya Mutsvene mumwe chete wakadzika pazuva rePentecost, ndiwo Mweya Mutsvene mumwe chete uri pano usiku wanhasi. Mweya Mutsvene mumwe chete wakaita kuti Maria adanidzire uye ataure nendimi, uye ave nenguva inoshamisa uye nekufara nezvinhu zvaakaita. Ndiwo Mweya Mutsvene mumwe chete uri pano usiku wanhasi. Mweya Mutsvene mumwe chete wakatendera Paulo muchikepe chiya chakare, apo chaitaridzika sekuti chazarisa nemvura uye chatoparara kwemazuva neusiku gumi nemana pasina mwedzi kana nyeredzi. Akatarisa kunze uko, uye saisai roga roga raiva nedhimoni pariri, richitarisa richitaridza meno aro richiti, ndichakunyudza mukomana wakare zvino, ndakubata zvino. Zvino apo Paulo akadzika pasi kuti ave nekamuna matokadiki. Ipapo pakamira ngirozi ikati, usatya Paulo, chikepe chino chakare tichaparadzwa pane chimwe chitsuwa. Enderera mberi udye kudya kwako kwemanheru. Zvakanaka zvino. Ndokuuya zvino necheni dziri mumaoko ake madiki, ati kwegurei achizvizuva mumakumbo ake. Ndokuti chitsungai moyo varume, nekuti Mwari mutumwa waMwari wandiri muranda wake amira parutivi rwangu akati, Paulo usatya. Mweya Mutsvene mumwe chete iwowo uri pano usiku huno, Mweya mumwe chete waMwari uchishumira kwatiri maropafadzo epamweya mamwe chetewo. Akati ropafadza nekuropafadza kwose kwemweya munzvimbo dzekumatenga. Ngatimire kweimwe zveminiti pano. Munzvimbo dzekumatenga, zvino kwete chero kunze kwese kwese, asi munzvimbo dzekumatenga, takaungana mune dzekumatenga. Zvinoreva kuti ndiyo nzvimbo yemutendi, kuti kana ndanyatsonamata, iwe wanyatsonamata, kana kuti chechi yanyatsonamata, tagadzirira kuitira mharidzo, uye taungana isu pamwe chete sevatsvene vakadanwa kunze, vakabhabhatidzwa neMweya Mutsvene, takazadzwa nemaropafadzo aMwari. taka danwa, taka sanangurua, taka garapa mwechete zino, mundimbo ze kumatenga, tiriwe kumatenga mumoyo medu.
Our spirits has brought us into a
heavenly atmosphere. Yaki unza mu upo wekutenga. Oh, hama, ntizo zaziri, upo wekutenga. Chichi no gona kuitika usiku uno. Kana tikange taka gara pano muhupo wekudenga. Uye mweya mtsvene uchifamba pamusoro pemoyo woga woga. Wakavandudzwa. Uye ndoko wachisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Zvivi zvose zviri pasi peropa mukunamata kwakakwana. Maoko edu akasimudzwa kuna Mwari uye nemoyo yedu yakasimudzwa takagara munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu tichinamata pamwe chete munzvimbo dzekumatenga. Wakambogara mune mumwe makadaro here? Oh, ini ndakambogara kusvikira ndaizochema nemufaro zvino ndoti Mwari musaite kuti ndibve pano. Zvaingova nzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu. Achitiropafadza nechii? Kupodza kwaMwari kufanoziva chizaruro, zviratidzo, masimba, ndimi, kududzirwa, uchenjeri, zivo, maropafadzo ose ekudenga, uye nemufaro usingataurike uzere nekubwinya. Mwoyo woga woga wakazadzwa nomweya tichifamba pamwe chete takagara pamwe chete munzvimbo dzekumatenga pasina pfungwa yakaipa imwe chete pakati pedu, pasina mudzanga mumwe chete wasutwa, pasina dhirezi pfupi rimwe chete, pasina chimwe ichi icho kana chimwewo, pasina pfungwa imwe chete yakaipa, pasina munhu ane chinhu chaanopesana nemumwe, munhu wese achitaura murudo uye mukuyanana, munhu wese ari muhumwe panzvimbo imwe chete. Zvino kamwe kamwe kwakauya kubva kudenga ruzha rwakaita semhepo inovhuvhuta nesimba. Hezvo kaizvo, akati ropafadza nemaropafadzo ose epamweya. Zvino mweya mutsvene unogona kuwira pane mumwe munhu wobva wati, zvanzi naJehovha, enda kune imwe nzvimbo uye kuite chimwe chinhu, wozviona zvichiitika saizvozvo. Maona, zvanzi naJehovha, ita chimwe chinhu pane imwe nzvimbo wochiona chichingoitika saizvozvo. Ndokuti ropafadza tose pamwe chete mumaropafadzo ose ekumatenga munzvimbo dzekumatenga. Tarira, maererano sezvaakatisanangura, takamusarudza here kana kuti akatisarudza? Akatisarudza. Rini? Usiku hwatakamugamuchira here?
According as he has chosen us in him before
takasarudzwa. Maererano sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa kuti tive vatsvene vasine mhosva pamberi pake mumasangano here? Murudo. Mwari akatisarudza rini? Mwari akakusarudza rini iwe une mweya mutsvene? Ko akakusarudza rini? Nyika isati yavambwa nokufanoziva kwake akafano kuona ndokuziva kuti waizomuda. Zvino nyika isati yavambwa akakusarudza ndokubva atuma Jesu kuti ave chipiriso chezvivi zvako, kukudanira mukuyanana kwaari kurudo. Oh, ndaishuva dai taiva nemamwe zvemaminitsi mashoma enguva. Nditenderei tisati taenderera mberi tidzokere Genesis 1:26. Ndichazvitora musi wechitatu. Apo Mwari akagadzira munhu, asati agadzira munhu, akazvidaidza pachake L-E-L-H, Ela Elohim, izwi rinoreva kuti muchihebheru anozviraramira ari oga, ari oga. Hakuna chairarama kumashure kwake, ndiye aiva kurarama kwose kwainge kwakambovapo. Uyo anozviraramira ari oga, Ela Elohim, zvinoreva uyo akazvikwanira, ane simba rose, samasimba, anozviraramira ari oga. Oh. Asi muna Genesis 2 apo akagadzira munhu akati ndiri YHU JUVUH Yahweh Jehovah zvairevei ndiri uyo ane kurarama kwose uyo akasika chimwe chinhu kubva mandiri kuti ave mwanakomana wangu kana uyo wechinguva kana mubati mudiki mudiki wangu kubwinya sei akapa munhu Jehovah zvinoreva kuti iye akapa munhu kuti ave kamwari kadiki nokuti iye ndimwari baba uye iye akaita munhu kuti ave kamwari kadiki saka haachisiri kuzviraramira ari oga zvachose iye anorarama nemhuri yake Ela, ela, Elohim. Zvino iye wava Jehovah. Jehovah zvichireva uyo anorarama nemhuri yake. Zvino Mwari akagadzira munhu kuti ave neutongi pamusoro penyika yose. Akange aine umambo uye nyika yaiva nzvimbo yeutongi hwemunhu. Ndiro gwaro here? Zvino kana huri utongi hwake aiva Mwari pamusoro penyika. Aikwanisa kutaura uye zvova saizvozvo. Aikwanisa kutaura ichi zvova zvava saizvozvo.
There he is. God Jehovah.
Hoyoka. Uyo Mwari Jehovah. Uyo aimborarama mukuzviraramira ari oga. Asi zvino ave kurarama nemhuri yake nevadiki vake pamwe chete naye. Izoka izvo. Zvino verenga izvozvo tichapinda mazviri usiku wechitatu apo tinenge tava neimwe zvenguva tinongova nemamwe maminitsi gumi nemashanu uye tinozo ndafunga kuti ndaizosvika pane imwe nzvimbo pano asi hatichakwanisi apo patinosimbiswa nemweya mutsvene wevimbiso zvakanaka zvino takadanwa rini kuti tive varanda vamwari ndirini pakadanwa Omen Nevu kuti ave muranda vamwari oh Ini zvangu. Izvi zvinotikatyamadza.
Let's get some scriptures. I want you to get 1 Peter.
Ndichakudzai. Ngatitorei mamwe magwaro. Ndinoda kuti mutore Petro wekutanga 1:20. Zvino pati tora zvakazarurwa 17:8. Zvino ini ndichatora zvakazarurwa 13. Zvino tinoda kuteerera pano. Unoda kuziva kuti Mwari akakudana rini kuti uve muKristu. Oh, ndinozvida izvi. Izvi munhu haangararami nechingwa bedzi, asi neshoko rega rega rinobuda mumuromo waMwari. Zvakanaka. Hama Neville, mawana Petro wekutanga 1:20. Zvakanaka. Verengai 1:19 ne-1:20. Teererai kune izvi. Hongu. Asi neropa rinokosha raKristu seregwayana risina charinopomerwa kana ruvara uyo zviro kwazvo wakafano gadzwa nyika isati yavambwa asi akaratidzwa munguva dzino dzekupedzisera nekuda kwenyu iye wakafano gadzwa rini nyika isati yavambwa hama pati ndiverengerei zvakazarurwa 17:8 chikara chawaona chaivapo uye hachichipo uye choda kukwira chichibva mugomba rakadzika dzika choenda kunoparadzwa uye vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara kuti chaivapo hachichipo uye chiripo ndiani achanyengerwa nemunhu uyu wezvinamato sezvakaitwa naSauro aiva nemano mano kwazvo uye akanyatsokwana kusvikira zvaizonyengera vanani chaivo va dai zvaikwanisika zvakanaka zvakazarurwa 13:8 regai ndikuverengerei uye vose vanogara panyika vachachinamata ivo vasina kunyorwa mazita avo mubhuku roupenyu regwayana rakabayiwa nyika isati yavambwa ndirini pakaiswa mazita edu mubhuku roupenyu regwayana apo gwayana rakaurayiwa nyika isati yavambwa apo mwari aiva jehovha ela elohim uyo anozviraramira ari oga zvakangoita sezingoda hombe rimwe chete uye haikwanisa kuva chimwe chinhuzve asi mukati mengoda iri hunhu hwake hwaiva hwokuva muponesi muhunhu uhwu hwaiva mukati make aiva mubodzi zvakanaka pakanga pasina chekuponesa uye pasina chekupodza asi hunhu hwake hwakabuditsa izvozvo nekudaro zvino nyika isati yavambwa apo akaziva kuti kuratidzwa kukuru kwake muno kuti aizova muponesi kuti aizouya oitwa nyama ogara pakati pedu uye akaziva kuti nemavanga ake taizopodzwa akauraya gwayana mubhuku rake nyika isati yavambwa akanyora zita rako mubhuku iroro nyika isati yavambwa teererai kune izvi kufanotemera kunotarisa shure kune kufanoziva ndinoreva kusanangura kusanangura kunotarisa kumashure kune kufanoziva uye kufanotemera kunotarisa pane kumagumo musazvikanganwe izvozvo kuti kusanangura kunotarisa shure kuno ndezvinoizva zviri ndaiva chaguduma ndakaberekwa muchivi ndikaumbwa mukusarurama ndikauya munyika ndichireva nhema ndikaberekwa pakati pevatadzi baba namai nemhuri yose vatadzi ndaiva chaguduma asi kamwe kamwe ndakava tsanga yegorosi zvakaitika sei ichocho chii ichocho kusanangura mwari nyika isati yavambwa akasanangura kuti chaguduma chaizova tsanga yegorosi zvino ndinoziva kuti ndiri tsanga yegorosi nokuti ndakaponeswa ndozviita sei tarira shure uye woona kuti akafanozvitemera nguva refu yakapfuura nekufanoziva akazviona kuti ndaizvomuda nekudaro akagadzira chipiriso kubudikidza nemwanakomana wake omene kuti kubudikidza naye ndigokwanisa kubva pakuva chaguduma ndichiva tsanga yegorosi zvino ndiri papi zvino ndakaponeswa ndiri kufamba munyasha dzamwari chii chinotariswa nekufanotemera kumagumo ndekupi kwaachandiendesa uye ndiri kuenda kupi amen pakubata nezvoka zvazviri zvino ngativerengei mberi zvishoma uye zvino tinofanira kuchivhara munguva pfupi sezvaakatisanangura maari nyika isati yavambwa kuti tive vatsvene vasina mhosva pamberi pake murudo akatitemera kare isu kuti tigadzwe kutitemera kugadzwa kuva vana najesu kristu kwaari pachake sezvaakafadzwa pakuda kwake kwakanaka wakaitei iye nekufanoziva akafanotiona achiziva kuti aiva muponesi anozviraramira ari oga pakanga pasina ngirozi pasina chinhu angori mwari bedzi era Elohim anozviraramira ari oga pasina chimwe chinhu kunze kwake ari oga asi maari maiva nemuponesi zvakanaka chii chaaizoponesa hapana chakanga chakarasika achiziva izvozvo kuti ipapo akaziva kuti hunhu uhwu hukuru huri maari hwaizoburitsa chimwe chinhu kumberi uko chaaizokwanisa kuponesa zvino pahwakadaro kubudikidza nekufanoziva akatarisa zasi ndokuona vese vaizozvigamuchira zvino nokudaro akati kuponesa ava nzira yoga yandinokwanisa kuzviita yaizova yekudzika pasi pachangu ndoitwa nyama ndoisa chivi chomunhu pamusoro pake uye ndomufira kuti ndigokwanisa kuva uyo wacho anonamatwa nokuti iye ndimwari chinhu chinonamatwa ipapo akadzika akazvitorera pachake zvino paakaita izvozvo akazviita izvozvo kuti agokwanisa kuponesa iwe unoda kuponeswa munoona here zvandinoreva kubudikidza nekufanoziva mwari asina muganhu aiziva zvinhu zvose akaona gwayana uye akauraya gwayana nyika isati yavambwa akaisa zita rako mubhuku roupenyu regwayana akaona unyengeri hwasatani izvo zvaaizoita nekudaro akaisa zita rako imomo uye akati Andikristo aizova anofarira zvekunamata zvakanyanya akanaka kwazvo muchinda akanaka chaizvo murume akangwara kwazvo murume anofarira zvekunamata zvokuti aizonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaikwanisika asi chinhu chisingakwanisike nokuti mazita avo akafanogadzwa nyika isati yavambwa kubudikidza nekusanangura akavasarudza uye nekufanotemera vanoziva kwavari kuenda hezvo kaizvo zvino ndiani angapoka neizvozvo ndizvo zvakataurwa napauro ndiro gwaro rapauro ndizvo zvakanyorwa napauro ndizvo zvaakadzidzisa chechi yake iyo chechi panzvimbo nyika isati yavambwa apo mwari mumarwadzo ake ekubereka aibereka iwe achiziva zvawaizoita akakuisa panzvimbo mumutumbi wake womene kuti uve mudzimai wepamba uve murimi uve muparidzi uve muprofita uve izvi kana kuve izvo akakuisa panzvimbo zvino apo tinenge tabva kunyika dzegariki dzeijipita kubudikidza nekucheneswa uye tobhabhatidzwa munyika yevimbiso nokuti vimbiso yamwari ndiwo mweya mutsvene vaefeso 4:30 yakati usachemedze mweya mutsvene wamwari uyo wavakasimbiswa nawo kusvikira zuva rekudzikinurwa kwako zvino mwari ndokunge afanotemera chechi akati zvino vanhu vose pachava nemamiriyoni nemamiriyoni vachafamba vari vanamati chaizvo uye vonge vakanyengerwa avo chete vasingazonyengerwa vachazova avo vakayambukira munyika yevimbiso avo nyika isati yavambwa vakaiswa mazita avo mubhuku reupenyu regwayana ndokuyambukira munyika yevimbiso uye vari kufadzwa nayo vanhu vazhinji vanotya kuti unozozvibata nenzira inosekesa vanhu vazhinji vanotya kuti mweya mutsvene unozokuita kuti uite chimwe chinhu chauno unozonyara nacho pavanhu vanhu vazhinji vanotya kuti vanozochema uye mudiwa wavo anozovaona vachichema kana amai kana muvakidzani wako kana mukuru wako wekubasa anozokuona regai ndikuudzei pamusoro pemumwe murume imwe nguva ndisati ndavhara paiva nemurume ainzi dhavhidhi uye apo areka yamwari yakambenge iri zasi kunyika yevafiristiya zvino vakauya ichidhonzwa neareka dzombe yakare yaiva zuva zvino dhavhidhi paakaona areka ichiuya aiva nekahanzu kaduku kaaiva akapfeka akamhanya kunze uko akakavira makumbo ake mumhepo akasvetuka-svetuka akashevedzera nekusvetuka uye akatamba akasvetuka akatamba zvino iye ari mambo weisraeri zvino mudzimai wake akatarisa kunze napawindo ndokumuona achizvibata nenzira isinganzwisisike akamuzvidza handiti mudzimai anofanira kunge akati zibenzi mutarisei kunze uko nzira yaari kuzvibata nayo achiganda makumbo ake mudenga achizvetuka-svetuka nekuzvibata nenzira yakadaro nhaye anofanira kunge ava kupenga usiku ihwohwo paakapinda mumba mudzimai akati nemashoko akaita seaya nhaye wandinyadzisa sei imi mambo murume wangu kunze uku muchiita saizvozvo muchizvibata saizvozvo dhavhidhi akati mangwana ndichaita zviri nani kudarika izvozvo hongu changamiro akati hauzivi here kuti ndanga ndiri kutambira ishe akayambuka ainge ari munyika yevimbiso ainge arasa mazvibatiro ake ose nemarara enyika akafara zvikuru kuziva kuti areka yaiuya muguta rake uye ndinokuudzai vamwe vanhu vanotya kugamuchira mweya mutsveni vanotya kuti vanozotaura nendimi vanotya kuti mumwe munhu anozoti zvino ndiye mumwe weaya machinda endimi vanotya kuuya kuchechi vobhabhatidzwa muzita rajesu kristu nekuti vanonyara navo mumwe munhu akati ndinofanira kudzosa matepi angu nokuti ndakange ndaparidza zvokubhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu handisi kuzovadzosa ndiri kutogadzira mamwe izvo chaizvo zvokuti kutogadzira mamwe ndiro bhaibheri kana vasingari zvatakaita nezuro ingotarisa zvatichaita mangwana ndicho chinhu chekuita munoona ingoramba uchienda mberi hakuna magumo kwazviri nekuti ndezvashe ndimwari munoziva zvakaitwa namwari mwari akatarisa pasi kubva kudenga akati dhavhidhi uri murume wepamoyo pangu ini dhavhidhi haana kunyara aiva muranda washe aida ishe uye akafara zvikuru akava nemufaro unopfachukira zvakanyanya kusvikira haana kufunga pamusoro pekuremekedzwa nemunhu munoona sezvandataura mumharidzo yangu nhasi mangwanani tinotya zvakanyanya kusvikira tava kuda sauro kuti atidzidzise tinoda sauro wakabva kune imwewo seminari kuti atiudze kuti tinofanira kuita sei kunamata kwedu uye kuti tinokufambisa sei izvi zviri kune rimwe divi rejorodhani divi rino mweya mutsvene unotungamira kuno uku uri kunze kwetsvina iyoyo kuno uku hauna hanya nezvavanofunga kuno uku wakafa uye upenyu hwako hwakavanzwa muna kristu kuburikidza uye hwakasimbiswa nomweya mutsvene hauite hanya uri kurarama mukenani unowirirana nechibage chakanaka uri chisikwa chitsva muna kristu jesu wakananga kunyika yevimbiso ndinoyeuka ndakamira mhiri uko hama collins makore angaite makumi matatu apfuura apo church ino yainge isati yavakwa waive musangano mukatende kadiki kakaiswa pano pakona musangano wangu wekutanga ndaiparidza vhangeri rimwe chete irori chinhu chimwe chete iyo pfuma yakristu isingatsvakiki rubhabhatidzo rwemumvura muzita rajesu kristu ndichitenda shoko rese kuve chokwadi rubhabhatidzo rwemweya mutsvene kupodza kwamwari masimba amwari sezvandinongoriparidza iye zvino handina kumbobva kana inji imwe chete kubva pane chimwe charo mwari akatozozarura zvakawanda zvaro kwandiri zvino sezvaanenge achiri zarura ndinongoramba ndichiriunza haafe akatapudza kubva pane zvanga zviripo anongoramba achiwedzera zvimwe pariri ndakamira zasi uko apo vanhu vanenge mazana mashanu vakamira kumahombekombe vachiimba pamahombekombe ejorodhani pane dutu ndimire uye ndokanda ziso rinoshuvira kunyika yekenani yakanaka ine mufaro uko kune nhaka yangu ndichasvika rini kumahombekombe ane utano uye ndigoropafadzwa narini ndichasvika rini ndozova nababa vangu ndozozorora nokusingaperi ipapo pavakatanga kuimba izvozvo ndainge ndichitora mumwe mukomana ndichipinda naye murwizi kuti ndimubhabhatidze imomo muzita raishe jesu ndikati baba vokudenga ndichiunza mukomana uyu kwamuri pakureurura kwake ini ndaingovawo mukomana pachangu ndine mifananidzo yacho kumba ndikati apo pandinomubhabhatidza nemvura ishe pakureurura kwake muzita rajesu kristu mwanakomana wamwari mumuzadze nemweya mutsvene zvino nenguva saiyoyo chimwe chinhu chakavhuvhuta zvino heino ndokudzika ichitenderera iyo nyeredzi yamambakwedza inopenya ndokumira ipapo ipapo pakamira chiedza chiya chamunoona ipo pano chiri pamufananidzo echo chakamira ipapo zvakafamba ndokutenderedza pasi rose ndokukwira kumusoro kucanada nekwakapoteredza vakati chiedza chisinganzwisisike chaonekwa pamusoro pemushumiri wechibhabhtisti wemunharaunda apo aibhabhatidza mazuva mashoma apfuura apo chiremba lamza vakauya kwandiri vasina kumbobvira vaziva chinhu pamusoro pazvo vakandiunzira mufananidzo uye une hama ipo pavari iko zvino mune mufananidzo uya here mune bhaibheri racho pamuri here riri ipapo uri mubhuku renyu here zvakanaka ipapo paiva nemufananidzo wechiratidzo chekare kare chamwari chechihebheru chaicho chaicho icho chaivepo mumazuva ajobho bhaibheri risati ratombonyorwa mwari ari muhunhu hwake hutatu kwete vana mwari vatatu mwari mumwe chete muhunhu hutatu baba mwanakomana nemweya mutsvene ofisi nhatu idzo mwari akashanda madziri kwete vana mwari vatatu asi hunhu hutatu zvino hapo pazvaiva apo murume uya anoremekedzwa chiremba lamza kududzirwa kwebhaibheri rava lamza apo vakataura mangwanani aye pandakavaudza izvozvo vakati ndakati chiratidzo icho chii vakati ndicho chiratidzo chamwari chekare kare muchebheru mwari mwari mumwe chete muhunhu hutatu ndikati sezvakaita baba mwanakomana nomweya mutsvene ivo vakamira ndokugadzika kapu yavo yekofi pasi vakanditarisa jin ndinotenda wakange uripo leo vakati unotenda izvozvo here ndikati nemwoyo wangu wose vakati usiku hwapfuura ndakamira mumusangano wenyu hama branham ndakaona kunzvera kuya handisati ndambozviona muno muamerica munyika yangu vakati vanhu ava vemuamerica havatombozivi bhaibheri chinhu chega chavanoziva isangano ravo havatombozivi pavakamira vakati havana chavanomboziva vakati asi pandakamira ipapo usiku hwapfuura vakati ini ndakati zvino hama jean ndiri kungozvitaura izvi nekuremekedza nerudo nezvakadaro ivo vakati ndakati uyu anofanira kuva muprofita asi pandinoona kuti unotenda kuti baba mwanakomana nemweya mutsvene havasi vana mwari vatatu waiva hunhu ipapo ndaziva kuti uri muprofita wamwari kana kuti hazvaizozarurwa kwauri nenzira iyoyo vakati ichocho chiratidzo chakakwana vakati handisati ndakambo vakati hausi weoneness here ndikati kwete changamire handisi weoneness ndinotenda muna mwari ari mwari samasimba uye hunhu uhu hutatu hunongova mahofisi matatu ayo mwari mumwe chete akararama maari ivo vakati mwoyo wako uropafadzwe ivo vakati rimwe zuva uchadurura ropa rako panyika nekuda kwaizvozvo asi vakati vaprofita vanogarofira zvinangwa zvavo uye ndikati ngazvive saizvozvo kana zvichifadza ishe wangu kuturikirwa kwebhaibheri ravalamza oh ichokwadi chaicho vakawanda zvakadini sekutaura kwandinoita kuchechi ino nekutaura kwakaita samueri vasati vasarudza sauro usati waenda kunze uye wojoina rimwe sangano zvino woita kuti unge wakazvisungirira mune imwewo mhando yechimwe chinamato wadini watendera mweya mutsvene kuti ukutungamire ko wadini watora mwari semutungamiriri wako uye womutendera kuti akuropafadze wokanganwa pamusoro pesangano rako zvino handisi kutaura kuti kusava nhengo yesangano rechechi iva nhengo kune chero ripi zvaro raunoda kuva zviri kwauri asi ndiri kukuudza sedunga munhu iwe tendera kuti mweya mutsvene akutungamirire iwe verenga bhaibheri uye zvataurwa nebhaibheri kuti uite iwe zviite mwari akuropafadzei zvino ndamirira kwenguva yakareba handizivi kana paine ani zvake pano anga achida kuuya mumutsetse wekunamatirwa kuti agonamatirwa kana varipo vangasimudze maoko avo here panongova nemumwe chete vaviri vatatu zvakanaka imi mese huyai kumusoro kuno uye momira pano kana muchida panguva ino uye tichava nemunamato zvino handisi kuda kuti muende zvino ndoda kuita chimwe chinhu chiri pamutemo pano tisati tavhara vangani vanofarira kunzverwa kwebhuku ravagaratiya ndinoreva vaefeso zvino usiku hwechitatu tichapinda muchisimbiso uyezve pamangwanani yesvondo inotevera tichapinda mukugadzwa panzvimbo kwechechi kana pamwe tichapinda mazviri pausiku hwechitatu chiri kuuya kune mivanhu vari muno mujefu kuiswa panzvimbo kwekereke pavanofanira kunge vari mumwe nemumwe kuti takadanwa sei nekugadzwa mwari akatigadza isu kuti tive vanakomana tiri vanakomana nekuberekwa takagadzwa uye ndokuiswa panzvimbo nemweya mutsvene tarirai vese vaiva vehebheru apo pavakayambuka rwizi asi Joshua wakapatsanura nyika ndokupa mumwe nemumwe nyika yake maererano nekutaura kwaamai vake paakaberekwa kwavakaudzwa nemweya mutsvene tarirai kuna Jakobho apo akanga ave kufa muprofita akapofomara akazuvira makumbo ake mumubhedha akati huyai kuno imi vanakomana vaJakobho zvino ndichakuudzai uko kwamuchange muri nezuva rekupedzisira kubwinya ndinoziva ndinogona kuita sekunge ndisinganzwisisike vanhu vanogona kuita sekunge vasinganzwisisike asi dai maingoziva iyo gutsikane kutsva kuri mumwoyo uyai pano zvino ndichakuudzai pamuchange muri mumazuva ekupedzisira uye ndinogona kutora gwaro rimwe chete iroro zvino ndotora mepu yeapo pakagara majudha nhasi uye ndokuratidzai zvizere kuti vari panzvimbo chaipo pakataurwa naJakobho kuti vachange vari muzuva rekupedzisira uye havana kumbobvira vavepo ipapo havana kumbobvira vave panzvimbo iyoyo kusvikira vadzoka kubvira muna chivabvu zuva rechinomwe 1946 usiku uhwo mutumwa waJehovha akazviratidza kwandiri kumusoro uko uye akataura pamusoro pebasa iri uye ndinokwanisa kukuratidzai kuti pavakadzoka munyika itsva iyi ivo vakaenda chaipo ipo panzvimbo dzakanzi naJakobho vaizogara ndipapo pavakagara nhasi ini zvangu ini zvangu taswedera kumusha nezuva rimwe ndizvo zvoga imi vanhu vanodikanwa muri kurwara nokuti hamungadai makamira ipapo nekuda kwekungomira ndiri hama yenyu ndine kutumwa kwakabva kuna mwari kuti ndinamatire vanorwara kwete serangu sekunge ndine simba rekupodza handina asi ndine simba rekunamata Sekutaura kwa ndaita mangwanani ano, David akanga asina chimwe chinhu, kusara kwekachi mvi, asi akati, ndinoziva zvakachaita nesimba raMwari riri pakare. Maona, ndingori nekamuna matoka diki kekupa kuitira imi, uye nemaoko angu ekuisa pamusoro penyu, asi ndinoziva kuti kutenda muna Mwari kunoitei. Kwakamboitira vamwe, kuchaitirawo imi. Imi zvitendei iko zvino muchikwira pano, muchiswedera pedyo zvishoma nepanzvimbo. Zvino ndiri kufunga kuti ndiita kuti zvinyatsoshanda zvakakwana, kuti ndidane hama yangu kuti iuye pano ivazodze nemafuta. Mungadaro here hama nevyo, ndichakumbira chechi kuti mukotame mumunamato. Zvino munorangarira sondo rapfuura, apo ndakarwariswa zvakanyanya nemafuta epfuta. Ndingadai ndakapa chero chino hacho, dai kuri kuti mumwe munhu akauya oisa maoko pandiri. Dai ndakakwanisa kuti mumwe munhu auyepo uye akaropafadzwa nokubatsirwa naMwari, ndaizozvikoshesa zvakanyanya. Mose muri kunzwa iye zvino sezvandakanzwa ipapo. Muri kunzwa zvino kuti ndiite sezvandaingodawo kuti mumwe munhu andiitire ipapo. Mwari asatendere kuti ndisatombobvira ndanzvenga basa. Ndiregei nguva dzose, kunyange ndakaneta apo pandakarukutika, apo ndinenge ndisingatombokwanise kufambisa tsoka kubva pane imwe. Ndiregei ndiende, nokuti ndichanosangana nemumwe nemumwe wenyu zvakare uko munyika iyo iri mhiri uko. Zvino imi madzimai echikuru, varume vati kwegurei, utano hauchisina kuita zvakanaka, nachena bvudzi uye richidonha, mave kuva zvimedu zvimedu seruva rerozi razarura ruva raro diki rodonhedza mashizha aro uye ave kudonha, mave kungosvika pakutanhauka tanhauka. Hamusi kudaro here? Ndizvo chaizvo bedzi. Uye chinhu choga chauri kuda kuti ugare wakabatana ndechekuti ugopenya kuitira mbiri yaMwari. Saka kana muvengi akubata zvino otiza, ndiri kuuya nechimvi chaMwari nekutenda nechipo chandakapiwa naMwari. Izvi ndizvo zvandataura kuti mugozvinzwisisa. Ndati dai Petro aingopinda muno kana vamwe vavo, musataure izvozvo. Hamufanirwe kuti mundinamatire. Ongouya seizvi. Zvino oti sekumudzimai uyu oti, ndimi hanzvadzi ningi-ningi here? Zita renyu ndiani? Hanzvadzi Howard. Ndoti, muri hanzvadzi Howard? Muri mutendi here hanzvadzi Howard? Imi munotenda, muri mutendi. Zvino muri kuona, mune kodzero kune maropafadzo ese erudzikinuro. Zvino ndaizoti, hanzvadzi Howard, zvinhu zvose zvichava zvakanaka. Uye ndobva ndaenda. Sei, ndikati, ndaizozhambatata, ndaizodanidzira, ndozoti, Ishe, zvinotofanira kuti zvive saizvozvo. Zvinotofanira kuti zvive saizvozvo. Uye ndakafunga, raka vanhu vanofunga zvimwe chetezvo, apo pandinouya kuzowanamatira. Zvino ndizvo zvazviri. Munoona zvandiri kureva here? Uye ndakamira nguva dzakawanda ndikatora vanhu ndobva ndati, hanzvadzi inokosha, mungazvitende here? Mungazvitende here? Ishe, Mwari, vaitei kuti vazvitende, vaitei kuti vazvitende. Ndapota, mungazvigamuchira here zvino? Handizvo izvozvo. Ndakatodarika kubva kune izvozvo. Ndakatobva pazviri. Ndave kungotaura izvi. Hanzvadzi Howard, muri mutendi here? Hongu, ndiri mutendi. Zvakanaka, hanzvadzi Howard. Kana muri mutendi, muri mudyi wenhaka kune zvese zvina Mwari. Zvino ndongotora ruoko rwavo. Munoona, ndinozvitenda izvozvo. Ndinobatana nehanzvadzi Howard nekuisa maoko angu pamusoro pavo. Jesu haana kumbobvira ati vanamatire. Wakati, vongoisa maoko avo pamusoro pavo. Ndizvozvo. Ipapo, vanobva vapora. Vanogona kuti, zvinhu zvese zvichanaka hanzvadzi Howard. Zvino munokwanisa kuenda kumba uye munopora. Mwari akuropafadzei. Muri hanzvadzi, hanzvadzi Hampton, muri mutende hamusi here? Muri mudyi wenhaka kune zvese zvaakapa. Mwari ave nemi, hanzvadzi Hampton. Imi chiendai kumba mugopodzwa zvino. Jesu Kristu achakupodzai. Muri hanzvadzi Slaughter. Ndimi uyo watakanamatira kuchipatara. Muri mutende naizvozvo, hanzvadzi Slaughter. Mudyi wenhaka kune zvose zvatinokumbira. Hanzvadzi Slaughter, dai magamuchira izvo zvamakumbira mugopodzwa, Mwari achazvipa kwamuri. Hama Jean, munotenda kuti Mwari achakupa here? Uye dai Ishe Mwari akupa Jean chaizvo zvawakumbira. Ndinokuzivai, muri mutendi hanzvadzi. Ndinokuzivai, uyu murume wenyu ari apo. Ndiye wandakanamatira parunhare zuva riya. Ndinogara ndichizvirangarira izvozvo.
akatadza kuenda kumusangano kutausa akauya kumusangano uye ishe akamupodza akamutumira kumusangano mukumiririra makamiririra mumwe womunhu chinhu chechikristu chakadini hanzvadzi maona akatimiririrawo zvakare akatimiririra tose muri mutendi uye mune kodzero kune zvese zvakavimbiswa namwari ndiri muranda wake uye nezita rajesu kristu ndinokupai zvamakumbira uyai hama neyo mwari akuropafadzei anga akanyanyisa kunaka kwamuri muri mutendi ndinoziva muri mutendi ndinotenda kuti mwari achakupai zvese zvamunokumbira nekuti muri mutendi uye semuranda wake kwamuri hama yangu nemuzita rajesu kristu ndinokupai chishuwo chemwoyo wenyu endai munochigamuchira mwari akuropafadzei hanzvadzi bruce ndinokuzivai kamukoti kadiki kaikwiza musana wangu kaikuzivai anobva zasi uko pedyo nemotel jj twin j kana zvimwe zvakadaro muchamiririra vamwe uye chishuwo chenyu ndechei usiku huno chamuri kuda kuna baba venyu ndechenyu usiku huno zvino muvengi akukandirai kusingasvikike navana chiremba asi ndiri kukuteverai nechimvii uye muzita rajesu kristu ndinonangisa museve wechimvii padombo rapinda muitsvo dziri muchinhano chokuvharika uchakudzosai kuna mwari kuimba yake takukumbirai imi kubudikidza nezita rajesu kristu amen ndimi baba vemurume uyu here changamire muri mutendi here kutsemuka kwemudumbu kuri parutivi penyu zasi uye nekurutivi rwenyu rwekuruboshwe munotenda here kuti mwari achakupai changamire uye semuranda wake ishe ruoko urwu zvichida rwakaita mabasa epazuva akawanda akaomarara vauya pano nechinangwa vane chimwe chinhu chekuita chipei chishuwo chemwoyo wavo baba ndichinamata muzita rajesu kuti mugodaro amen musapokane kutsemuka ikoko kuchamira kuti musarwadziwe pazasi apo uye muchapora mwari akuropafadzei uri mutendi hausi here uri mutendi uye uri mudyi wenhaka kumaropafadzo ese aya ndinokutendai baba ndinounza iyi hanzvadzi yangu mumutsetse wekupfuura pakati pechiri kupfuurwa chacho uye ndinovadzosa kwamuri kubva mukubatwa nemuvengi muzita rajesu kristu amen ndiyo inongova nzira yazvichave kuvhiyiwa bapu o ishe apo mudzimai wechidiki uyu akamira pano achiri mukubwinya kweumhandara ndinomunamatira uye bapu rinofanira kubviswa anozokombama kweupenyu hwake hwese muri baba vedu ndinonangisa kupfuura nemunamato paari chaipo ishe wakanyatsonanga kubapu iroro ndinotumira munamato uyu muzita rajesu kristu dai warova bapu iroro wobva waripodza nemuzita rajesu kristu ndinozvikumbira amen muri hanzvadzi Gibbs ndizvo chaizvo musoro wenyu wakatendeutswa kubva kwandiri muri mutendi uye mudyi wenhaka kumaropafadzo amwari ese hanzvadzi Gibbs ishe ndinovaunza kwamuri nechimvii ichi chidiki chamakandipa semapiro amakaita Dhavhidhi chimvii kuti atarire hwai dzababa vake zvino kana muvengi akavinga hwai akanga asingatye aibata chimvii chidiki ichocho otevera shumba nezvitsere uye aizodzosa hwai
Uyu munamato wekutenda. Makandiudza kuti ndikaita kuti vanhu vatende uye ndova nokuperera. Ndinodzosa zvakare hanzadzi Gertrude usiku uno. Ndinovabvuta kubva mumaoko emuvengi. Ivo igwai renyu. Ndinovadzosa mudanga rababa muzita raJesu Kristu. Amen. Hanzadzi Low. BP yakakwira. Uye muri mutendi. Muri here hanzadzi Low. Mudyiwe nhaka kune maropafadzo ese. Zvino Mwari Baba, ndinonangisa munamato uno usiku huno seuri kubva muchimvii chaMwari kuitira BP yakakwira yehanzvadzi Low. Dai nguva inotevera apo chiremba vachatora BP yacho, dai vakavatarisa voti yave pakafanira zvino. Hanzvadzi ichaziva chazviita izvi. Muzita raJesu Kristu ndinozvipa kwavari. Amen. Hongu, ndinoshuva dai ndanga ndina baba vangu pano usiku huno. Ndaikwanisa kuvaisira munamato iko zvino. Ndichadaro kune venyuwo zvakare. Ndinonzwisisa. Baba vekudenga, murume akabereka mukomana uyu nokuti ari pano panyika usiku huno nepamusana pavo, uye mwanakomana wavo chaiye ari kushuva kuti baba vake vagodzoswa kunze uko munyika yechivi vakasungwa nedoro. Ishe, ndinotumira munamato uyu nekutenda nesimba uye nezvose zvandinokwanisa kuukanda nazvo kadombo kadiki aka muzita raIshe Jesu. Ndinokakanda ndakananga kuna Diabrosi uyo akaisa chinhu ichocho chakabata uko, uye dai chabva, uye dai vauya kudanga vakachengetedzwa muzita raJesu. Amen. Mune chishuo chekugamuchira. Munoda kuuya munyika umo mune vimbiso dzose. Uye zvino Ishe, mukomana uyu anongori mhiri kwerwizi ari mumusasa kune rimwe divi, uye Jorodhani rakazarisa, uye hapana nzira yekuti angayambuke kusara kwekunge imi magadzira nzira sezvamakaitira Joshua neIsraeri. Uye baba, ndiri kukukumbirai semuranda wenyu, tenderai hama yedu inokosha. Mwari, mutenderei kupinda munyika iyi yevimbiso, vimbiso iyi, kuti kune rimwe divi, sekutakurwa kwandakaitwa humwe usiku huya, dai ndawana mukana wekumubata nesimba nekumumbundira mune imwe nyika iyoyo, ndichiti hama yangu inokosha. Zvitenderei Ishe, dai agamuchira vimbiso yaMwari Mweya Mutsvene. Amen. Ishe, kune iyi hama yangu ine nyasha. Ruoko urwu rwanga rwine mutsa kwandiri, uye ndokundiitira zvinhu zvisingataurike. Vanotenda uye vane kutenda. Zvino muvengi ari kuedza kubata iyi shamwari yangu shuga, uye ari kufunga kuti angabate mukomana uyu. Asi ndinomutevera. Ndiri kuuya kuti ndidzose ari wenyu Ishe. Ndichikanda dombo rino nekutenda kwakanyatsonanga muzita raJesu Kristu. Ndinorova chirwere ichocho cheshuga. Hama yangu, dzosai wai yenyu kudanga baba muzita raJesu. Amen. Ishe, hanzvadzi yedu inoziva kuti kuva nomuviri wakakurisa uyu sekutaurwa kwazvinoitwa nachiremba ndicho chinhu chinokuuraya. Paundi yoga yoga yawandisa pauremu inotapudza gore rimwe chete maererano nekarenda yeinsuranzi, uye vanoda kurarama kuitira kuremekedzwa nekurumbidzwa kwaMwari.
uye hakuna chiremba anokwanisa kuzviita izvi Mwari Baba, zvinongori muruoko rwenyu. Uye hanzvadzi Bell vanga vakatendeka zvikuru, uye vanga vaine mutsa nehanya mumiedzo vachipfuura nemairi, vakapfuura nemumiedzo yakadzama yakawanda. Ndinovaendera usiku huno Ishe, ndinouya kuzosangana nemuvengi uyo ari uko. Ndinonangisa nekunanga kwose kusingapotse kwandinokwanisa kunanga nako. Nemuzita raJesu Kristu ndinokanda dombo riya rekutenda pamuvengi uyu wavabata. Dai ramuparadza uye romudzingira kure navo. Zvino vanozokwanisa kudzoreredzwa zvakare kumafuro manyoro ane mumvuri nemvura dzakadzikama kuburikidza naJesu Kristu. Amen. Zvichava saizvozvo hanzvadzi Bell, musatombopokana.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord.
Hanzvadzi Spencer.
If this ain't the Holy Ghost,
zvirokwazvo ndinorangarira hanzvadzi. Ndinozvitenda izvozvo hanzvadzi Spencer. Amen. Amen. Mwari vakuropafadzei. Amen. Ndinonzwisisa. Vana venyu ndizvo chaizvo. Hongu amai, hongu changamire, ini hongu. Tose tinozivana nahanzvadzi Spencer, uye nokuziva kuti ivo nahama Jess vakagara sei vachipfuura nemune zvakaomarara, asi vakauya nekuchechi pano. Kana ndayambukira rimwe divi, vanenge vasisafambe vachidzadzarika seizvi, vanenge vave vadiki. Oh. Hama Jess, kana ndikango munoziva, uyezve imi mose munoziva kuti zvichava sei kungori mhiri kwekadiki uko. Munodzokera kuva musikana mudiki uya akaisvonaka zvakare, nahama Jess kuva mukomana mudiki. Mwari vakakuvimbisai. Zvino tarirai, ndinoda kungokupai kachidzidzo kadiki diki zvamuri imi vekupedzisira pano vandinoda kupa, nekuti ndinoziva kuti uyu mwanakomana wenyu mudiki Charlie munoda kuti anamatirwe here. Ndinoda kutaura chinhu chimwe chete ichi. Makamboverenga here murugwaro apo Bhaibheri rakataura izvi? Pauro akaudza mukuru wezana muRoma. Muri kukwanisa kundinzwa zvakanaka here? Akaudza muRoma uya apo akazuva munondo wake kuti azviuraye uko kuFiripi, apo aiva mujeri uye kudengenyeka kwenyika kwakazunguzira jeri pasi. Akati, tenda muna Ishe Jesu Kristu uye yako pamwe neimba yako muchaponeswa. Makambozvinzwa here izvozvo? Yako iwe neimba yako. Zvino tarisai, kana uchinge uine kutenda kwakakwana kweruponeso rwako, haukwanise here kuva nekutenda kwakakwana kuitira imba yako? Mwari neimwe nzira achazviita. Zvino Ishe, ndinonamatira hanzvadzi Spencer nehama Spencer usiku huno kuti mwana wese, ivo nevana vavo, kuti vese vazova munyika iyo inobwinya ine mufaro, uko kune zenge kusina urwere kana kuchembera, kusina kusuwa kana zvigumbuso. Uye upenyu huno hwose hudiki pano huchazonyangadikira muhope dzakaipa dzinenge dzapfuura. Dai vagamuchira izvi, uye dai vana vavo vese, uye nemurume wavo, vadikanwi vavo vese, nevose vanovada, neavo vese vavanoda, dai vakaveko navo nemuzita raJesu. Amen. Mwari akuropafadzei. Makore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Sezviri kungoita nyika iri kuparara hanzvadzi Spencer. Zvakanaka, magadzirira kuenda kunozorora, munoona? Hongu amai, hongu. Ingochengetai kutenda kwenyu kunyatsori maari hanzvadzi Spencer. Zvino muchazoyambukira mhiri. Uye akati, sezvazviri chokwadi sekumira kwandakaita pano nenzira ino nemi usiku huno hanzvadzi Spencer, nenyasha dzake ndichakuonai imi naJess
miri pemugano uko muri vadiki mune hutano mese muchange muchimhanya muchidanidzira kuti hama yangu hama yangu ndichakuonai tsinga dzavo dzemanzwiro mwari baba musikana uyu akabatwa nekusagadzikana uye akwanise kubatsirwa nemushonga panongowana iye ega anodzivisa asi ndiri kumutevera usiku huno ndinouya kwamuri baba ndinouya ndichikukumbirai kuti munangise pakupfuura kwandinofanira kwandichapfuura dai kwanyatsonangiswa chaipo ipo zvinongedzo zvakanyatsonanga pamusana pake chaipo dai munamato uno muzita rajesu kristu warova kusagadzikana uku wokubvarura bvarura wodzosa gwai iri rekumafuro amwari amen zvino tongofanira kuva saizvozvo mudiwa mwari wekudenga zviitei kuti vana vavo vatanhatu vavari kushuvira kuti vaponeswe vakanzwa chapupu chiya chehama Dalton vanasikana vavo vanoyevedza vanoshuvira vana vavo vatanhatu baba dai vava navo dai vakasangana navo munyika iyo kusina usiku vakachengetedzeka nokuvharidzirwa neropa rajesu kristu amen dai mava navo hanzvadzi ndiwo munamato wangu ndinokutendai hapana chinhu zvachose chingatongozvibatsira vanovapa tunhu tudiki tunotaridzika sekunge chimwe chinhu chakaita seacetamin cortison vanoudaidza kudaro iwoyo unotokuuraya potse potse inoparadza ropa rako saizvozvo asi tarisa unoona arthritis yakaita seshumba yabata gwai ndokutiza zvino ko chimvii chingaitei ini zvangu pane shumba hombe iri kudzoha ine gwayana uye inoda gwayana racho zvino yatiza negwayana asi dhavhidhi akatora chimvii ndokuitevera maona zvino tarisai aiva nematombo mashanu kutenda iye pachake mune chimvii chake chaiva muruoko urwu jesu anonyatsonanga chimwe chinhu chinofanira kuti chiitike ngatiteverei arthritis iyi usiku huno nemunamato uyu dai mwari azvipa kwamuri vanoda kubhabhatidzwa muzita munoda kuti ivo vabhabhatidzwe maita enyu hanzvadzi kwete nekuda kwekuti ndiyo nzira zvakadaro nokuti zvino dai zvaiva zviri mubhaibheri zvekuti baba mwanakomana nemweya mutsvene ndaizozvitenda ndaizogara nazvo hanzvadzi ini handaizoda kuva ndiri zvakasiyana ini ndaizoda zvimwe chetezvo handaizotendera ini ndichava nemungava kwazviri munoona uye ndinofanira kuzvitaura nenzira chaiyo iro rinozvitaura kwete kuva ndakasiyana asi kuva ndakatendeka zvino baba tinouyira vadikanwa vavo avo vane arthritis uye pano ivo vanoda kuti vagobhabhatidzwa muzita raishe jesu nokuti ndipo pekupinda napo ndiro suo rakazaruka ipapo ndipo pakazarurwa najoshua nzira imwe chete yaiyambukira kupinda munyika yevimbiso pakange pasina nzvimbo mbiri kana nhatu dzakazarurwa paingova neimwe chete petro pazuva rependekost apo chechi payakagadzwa kekutanga akazarura nzira akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mugobhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu havana kutombobvira vasiya vachibva munzira imwe chete iyoyo mumwe nemumwe akayambukira munyika yevimbiso vamwe vavo vaiedza kuyambukira mhiri vari nechezasi nepane rimwewo zambuko zvino pauro akati kwavari makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rupiko muri kuedza kuyambuka nepapi uye vakati zasi kuno kwakatariswa najohani akati zvakanaka johani akangonongedzera chete kunguva nekunzvimbo zvino ipapo pavakanzwa izvi vakazobhabhatidzwa pazambuko chairo zvino vakayambukira mhiri uye vakagamuchira muzambiringa wemweya mutsvene zvipei kune hanzvadzi yedu nevadikanwi vavo muzita rajesu kristu amen
Hama Lyle? Oh, Hama.
Hongu, pava nenguwa refu. Hongu, dinofara. Mwari akuropa fatei. Muri munzira kuenda kunyika yevimbiso iko zvino. Pamwe ndichazvitaura izvozvo. Vangani vangatombora ngarira nguva pfupi shumiro ino yave kuda kusimbiswa kwandiri. Uye ndichiraura nemumwe murume rimwe zuva sasi kurwizi dziva hombe. Zvino ndaibata tuhove tudiki. Zvino mweya mutsvene wakauya pandiri. Paiva ne murume uyu muJehovah Witness. Ndizvo zvaaiva. Mukoma wavo ari muno pane imwe nzvimbo. Bankswood ari muno pane imwe nzvimbo. Anova muvakidzani wangu. Uyu ndiLyle. Uye vanhu ava vaimbova maJehovah Witness. Vakati rimwe zuva pataitaura zvasuku, mushure mekunge mukomana uyu atendeuka, ndakamuudza kuti paiva nechimwe chinhu muupenyu hwake nezvakanga zvaitika nezvose pamusoro pazvo izvo atongobva kudiudza zvino uye achangobva kuzvibudisa muupenyu hwake. Iko zvino ndizvo chaizvo chero zvazvaiva. Ndizvozvo chaizvo. Baba vake ndivo vaiva muverengi. Baba vari pano here usiku huno, Billy? Uye ivo nemudzimai wavo vese vaviri vakabhabhatidzwa kuva zvapupu muzita raJesu Kristu pano mudziva. Zvino murume uyu aiva akagara neni rimwe zuva. Banks, uri kupi? Ari pano here usiku huno kumashure mukona hongu. Zvino takanga tichiraura. Zvino hama, mukomana wangu mudiki ainge auraya. Ndakafunga kuti ainge auraya kamwana keKiti mazuva mashoma kumashure. Ivo mai veKiti ava vaiva nechitsama chetuKiti tudiki. Zvino akakasimudza ndokukadonhedza. Ndakafunga ndakati Ishe vachamutsa upenyu hwekanhu kadiki nezuro wacho. Ndizvo here Lyle? Takagara pachidziva nepamahomekombe erwizi. Zvino ndikati izvanzi naJehovha. Uye takaraura usiku hwese. Uye hapana chatakabata. Mangwanani akatevera airaura mablugio seri mukadziva kaduku kepamahombekombe erwizi. Iyoyo ihove diki. Zvino hama Lyle vaiva netanda hombe rekurauisa. Vakaita kuti kablugio kadiki kachimedze chiredzo chihombe chavaiva nacho kusvikira pavakachidhonzera kunze. Katambo kadiki kainge kaenda zasi mukati icho chiredzo chihombe mudumbu mekablugio kadiki aka. Zvino pavakachidhonzera kunze vakatozongozuva matumbu nezvimwe zvese kubuda mukablugio kadiki aka kuti vachitore. Ndokungozvidhonzera zvose kunze nokuti chiredzo chikuru ichi chainge chabatwa zasi mudumbu rehove iyi. Apo pavakadaro vakakakandira pasi mumvura. Zvino kakagwina gwina kangaite kana kana kashanu. Ndipo pakakafira nokuti matumbu ako nenyama dzemushaya zvainge zvakarembera nemumuromo mako. Kakayangarara kari ipapo kwenguva ingaite hafu yeawo. Kakayangarara kachinopinda muzvikwenzi. Zvino ndakanga ndakagara ipapo ndichiraura. Zvino kamwe kamwe mweya mutsvene wakauya ukati taura kuhove iyo. Ndikati kahove kadiki, Jesu Kristu unokupa upenyu hwako zvekare. Zvino kahove kadiki kae kainge kakarara kakafa kari pamusoro pemvura. Kakapinduka nerutivi rwako ndokuenda kachiti rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Mahud vakanga varipo vakagara. Hama Lyle vakati, hama Branham, zvareva ini, nokuti ndati kukadiki. Usiku uno ndinogona kuvaudza zvamakataura here. Wakati pavakazuira ura kunze kubva makare ndokungokakandira nechikure uko wakati wapfuura nyere yako yekupedzisera kamuchinda kaduku zvaizvozvo ndokukakandira nechikure uko wakati zvareva ini zvino ndikati kwete hama Lyle zvanga zvisingareve izvozvo hama Banks vari kumashure uku vakati vanhu vangani vari munyika ino zviuru zvingani vangade kunge vakamira patakamira iko zvino kuti vaone simba ramwari richiburuka uye roita chimwe chinhu chakaita seichi nemamwe mashoko ivo sekuti ndinotenda kuti tose takanzwa sezvakaita Petro zvakanaka kuva pano ngativakei matumba matatu maona ndizvo chaizvo zvino hama Lyle makazodzwa nomweya mutsvene zvino makasiya Ijipita, mapoto egariki netsvina yenyika zvasara kumashure. Makamira zasi pamahombekombe eJorodhani zvino nechemhiri uko. Dai Mwari vakakuyambutsa, Lyle. Mwari samasimba, heu nomukombe wenyu. Vakanga vari zvirokwazvo, ivo vanga vari pakamanikana kwazvo, Ishe. Asi moyo wangu wakavaendera. Minamato yedu yarova chibhakera chakasimba ikoko. Uye chinhu chacho change chakavabata chabva pavari. Chapwanywa pwanywa. zino vave kufamba vachidzika kujorodhani vaendesei kunyika yevimbiso ishe movaisa chisimbiso pakati pevanhu kuti pazuva riya rinobwinya apo isu tichasangana ikoko dai ndikanzwa kumbundira kwemaoko avo vachidanidzira hama yangu inokosha ndinovaziva
hunzai banks pamwe navo ishe hamungadaro here baba namai uye nevese hanzvadzi nevese vemhuri iyi huru dai tikasangana tose ikoko ishe uye mumwe nemumwe wavo azadzwe nemweya mutsvene ndinonamata muzita rajesu amen ndichaugamuchira hama mwari akoropafadzei hama layo
hongu hama pane mumwe munhu ari kufa parunhare wabva kure zvino ndave kupa shumiro kune hama neville pandinenge ndiri imomo
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant, has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you, and we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Nekudaro ndatumira dombo rekutenda. Panga pane murume munharaunda. Saka ndatumira munamato kuchimutevera nemuzita raJesu Kristu. Anga akarara ipapo kweawa imwe chete pasina kurova kwemoyo kunonzwika mutsinga, pasina kufema, pasina chinhu. Pasina kufema, pasina kurova kwemoyo kunonzwika mutsinga, kana kufema, pasina chinhu. Maziso ake apinduka mumusoro wake adonhera papurupiti. Ichiri kushanda here? Mungani peo nzeve dzenyu here? kumusoro uko mumwe muvangeri wechidiki muparidzi kumusoro kuno muIndiana anga achiparidza adona akafa papurupiti ingangoita awa imwe chete yapfuura apo anga achiparidza adona nemberi ndokufira papurupiti muvangeri anozivikanwa achiparidza kumusoro kuno muIndiana mufundisi angouya akandiridzira runhare iye afa ari mukutoparidza ari pasi pekuzodzwa nemweya adona nemberi maziso ake ndokupinduka kufema kwake kwamusiya anzi atofa anga akarara akafa kweawa imwe chete uye chimwe chinhu chavaudza kuti vatsvaire nhare kuchechi kuti ini ndinamate saka ndatumira munamato kuti adzoke nemuzita raishe jesu ungabatane here neni nekutenda kuti usapotse paunofanira kurova avandudzwe uye nekumudzosa zvakare mazviita mwari vave nemi ndakara ndakuonai usiku hwechitatu imi vanhu vanobva kugeorgia nekwakapoteredza babai mwari ave nemi
Enjoy being with you and worshiping with you too.